Thank you very much.
Maita yenyu hama Williams. Mangwanana kana kashamwari, mukano wakanaka kuva pano mangwanani ano. Uye nokuva nekuziviswa seuku, kuchiri kundiita kuti ndinzwe kutova mudiki. Uye ndiri ndatenda zvikuru nemukana uyu wekuuya mangwanani ano kuPhoenix. Ndinorangarira pandakatanga kuuya kuPhoenix, ndakanga ndava namakore angangoita 11 kuberekwa. Zvirokwazvo yakakura kubva panguva iyoyo. Kunze mangwanani ano apo patapinda muPhoenix hatina kugona kuziva patabuda muTucson uye tichipinda muPhoenix yakada kubatanidzwa pamwe chete nzvimbo zhinji kwazvo dzakasimuka nzvimbo dzataimboenda kunze kuno uye tichimhanyisa madhongi mugwenga uye zvino kune mamotera nezvitoro zvemikambo nezvimwe zvakadaro uye chokwadi zvinondiita kuve ndave kuchembera uye zvakare ndagara pasi pano parutivi pehama yangu yakanaka pano hama Valdez uye ndati saka hama tanga tiri kutaura zvedu zvino ndikati saka chokwadi ndave kuchembera ndikati ndinocherechedza kuti mamaira angu ari kuwanda ndikati mirai dzamara masvika pazera rangu kana zvimwe zvakadaro ndashamisika kuziva kuti vatori mukuru kwandiri nemakore angangoita 12 saka ini ndabva ndanzwa zviri nani ipapo ndati hama Valdez ndinoda kuti imi mave nenguva yakareba sei muchiparidza evhangeri ndokuti makore 50 saka ndaiva mwana muduku zvikuru pavaiparidza saka ndati ndinoshuwa kuti dai mangotora shumiro mangwanani ano hama Valdez ndikati ndiri murume wechidiki ndikati ndinovenga kuita sekugara kumusoro kuno ndoedza kutaura ndati vakuru vangu zvino vangoseka havo vakati munofunga kuti ndatyairirei ndichiuya zasi kuno saka ndinotenda zvikuru nekuda kwahama Valdez vanga vachindiudza nezvekuva neimba yekuzororera kunze kuno izvozvo zvakanaka chaizvo ndinozvikoshesa izvozvo vandikoka kuti ndiuye kuzovashanyira pane imwe nguva uye iri kunze kuno paNew River handizivi kana vamwe venyu vachiza kwairi kana kuti kwete ndine chokwadi kana mumwe Valdez ari shure kwazvo zvakanaka saka zvino pese pandinouya kuconvention ini kazhinji ndinosangana nemumwe munhu akapodzwa mushumiro kana zvimwewo uye pandanga ndakamira pano patafura mangwanani ano imwe hanzvadzi nokosha igere nechekuno vane zita rekuti Herb vanouya kuno vachibva kuMichigan mwanakomana wavo ndiye mushamarari kuno panhepfenyuro iyi yechikristu zvino vanga vachindiudza nezvekuva mumusangano kumashure shure uko kuFlint Michigan vakawana kadhi rokunamatirwa uye vakanga vachiedza kuti vanamatirwa zvino havana kuzombobudirira uye vari kurwara zvakanyanyisa zvino ipo pano mangwanani ano ndinotenda kuti mwari vapodza mudzimai wacho amire pano chaipo parutivi rwenzvimbo ndati inguva yakadini zvino angangove makore 12-14 akapfuura uye zvino muguta rino rinonzi Phoenix chimwe chinhu chakavakwa kubva pamatombo ndikati saka ndizvo zvimwe chete zvaitika kwamuri mangwanani ano mwari vakuvakai ndinotenda mangwanani ano kubva pahutano hwakaparara kuenda kuutano hwakanaka ndaingonzwa madeko akapfuura nhare dzaiuya dzakawanda kwazvo ndave muvakidzani wenyu zvino ndinogara muTucson uye nhare dzaive dzakawanda kwazvo zvekuti ndakatadza kubuda kuti ndidzitore dzese saka ndanga ndiri kungova namatira pafoni uye ivo ipapo vaingofanira kusiya nhamba dzavo uye paiva nomumwe mudzimai ane makore 70 okuberekwa mukristu achembera akange akarasika njere kwechinguva akanga ari mumugwagwa achizhambatata uye achidana mapurisa kuti mumwe munhu akanga atora mucheche wake makore 70 okuberekwa munoona pfungwa dzake dzakanga dzamusiya uye aiva mudzimai achembera anodikanwa handina kumbobvira ndamuziva muupenyu hwangu uye saka Bhiri akaridza runhare ndokuti chitoendai izvozvi kunonyengetera akati mudzimai wacho ari pakaipa kwazvo uye vanofunga kuti achafa akati ari kungo haasi kuziva zvaari ndakabva ndangogura runhare ndokupinda mukamuri ndokunamata munguva shoma akanga arara akamuka ave kunzwa zvakanaka semunhu wese akadya huku yose pakudya kwemanheru nezvose ice cream pamwe nekeke mushure mazvo hongu munoona mwari vanoita zvavanoda ivo vatori vemazviro kwazvo vanogona hausungirwe kunge uripo ingokumbira izvi ndinotenda mutungamiri wedu pano mangwanani ano kana mumwe munhu kana kuti pamwe vanga vari hama Valdez mumunamato wavo vati hatina nokuti hatikumbire nekuti hatitendi ndinoyemura kuimba kwevechidiki ava pano hama Valdez isu vanhu vechikuru tanga tichitaura nezvekuperera kwemujaya uyo achipa chapupu chiya chokuti aiziva jesu zvino tinoziva kuti tinoona nguva zhinji mapoka madiki aya vanhu vana uye nekuimba ini iri ishoko romumwe munhu hama Valdez vati dzimwe nguva vanotouya vari chitsama nekuti vanoita sekunge nhasi zvave zvokuratidzira pachinzvimbo chekuyeresa nekuperera kwaimbove nemapendekost asi kuperera kwevakomana ava ndazviyemura izvozvo ishe vakuropafadze vakomana zvino ndakanga ndiri handisi weterevhizheni zvakanyanya sezvamunoziva ndinotopesana nayo chaizvo uye chaizvo ndiri kurodja panzvimbo iri zasi kuTucson kusvikira taita kuti nzvimbo yedu igadziriswe uko kwatichaita kuti musha wedu unge uri ishe vachitendera uye mudzimai anorojesa imba iyi ishamwari yechikristu yakanaka asi aiva neterevhizheni mumba asi kandine vana vadiki uye munoziva zvavari saka vanomhanyira kwairi saka mangwanani mashoma apfuura ndichangopinda ndabva kurwendo nahama Stromae handizivi kana hama Stromae vari pano mangwanani ano kana kuti kwete ndiwo mutungamiri weboka riri kuTucson mwanasikana wangu wechidiki agere kumashure necheapa akandidana kuti ndione akati tiri kuzobatidza terevhizheni vamwe vaimbi vana kana chero zvazvaive saka zvino ndiri mutsoropodza akanaka kwazvo uye ndine urombo nekuda kwazvo asi ini handigoni kuva chimwe chinhu kunze kwezvandakaitwa kana ndikaita chimwe chinhu chinopesana nemasikirwo angu ndiri munyengeri uye handingadi kuva izvozvo pamberi penyu imi vanhu ndinoda kungova zvandiri chaizvo uye mobva maziva kuti takamira sei uye ndinofungidzira kuti ndinotsoropodza zvakati nyanyisei zvishoma asi ndaingove nazvo mwoyo mangu kuti ndizvitsoropodze nokuti zvaingoratidzika kwandiri seimwe mhando yekuratidzira zvekuHollywood zvavasiri kungoenderera kwakanyanya zvaisaita sekuyeresa kwazvaifanira kuva uye vaimba nziyo idzodzo nemutindimira werock and roll uye vakapfeka mapatapata egoridhe uye zvasvika here pekuti vhangeri rava rekuratidzira nai ini kana zviri izvozvo zvazviri ini handidi chekuita nazvo ndinoda chimwe chinhu chiri chechokwadi uye chemazviro kwazvo uye tinoda kuchichengeta nenzira iyoyo zvino ndinotenda kuti zvinoitisa maungiro aya maviri aripo pano hama kuti muri kundinzwa zviri nani zvino here zvino mangwanani emugovera unotevera ishe vachitendera ndine mukana wakanaka wekutaura paboka kekutanga kangu paflagstaff arizona hama iri pano ndangokanganwa zita ravo ndiwo mutungamiri chester l hama chester l ndangowana mukana wekusangana navo mangwanani ano pandange ndichingokwazisana maoko nemuvhangeri akanaka muno anobva kuindia imwe hama yechiindia uye vataura kuti mangwanani emugovera unotevera ndiri kuzotaura ikoko mose munokokwa muusha mwari kuti muuye kuzova pamusangano uyu tinovimba kuti ishe vachatiropafadza uye zvakare manheru emuvhuro unotevera kuTucson kune mabiko ishe vakandipa kuremekedzwa kwokuti nditaure kune pamabiko zasi ikoko zuva ramakumi maviri nerimwe razviita kuTucson zviro kwazvo munokokwa muusha mwari kuti muuye kumabiko emanheru iwayo uye zvese kuzivisa kwaita hama Williams kuti ndichadzoka pano zvakare sekuti tive nekanhanga rovanze convention isati yatanga uye saka asi ndiri kuwana kakuzhezhira here ipapo hama Williams kune mati kudi zvave nani here zvino zvava nani zvakanaka zviro kwazvo ndinovimba kuti vazhinji venyu vanogona kuwana nguva yokuvapo pano mumwe kana kuti usiku namasikati ega ega emusangano uyo unotanga musi wegumi nemanomwe na7 masikati esvondo 130 svondo masikati ndinoda kutaurawo zvakare kana ishe vachitendera ndichange ndichinamatira vanorwara mumisangano iyoyo uye ndichiita zvose zvandinogona kuti ndikubatsirei uye hama dzinoshumira dziri pano mangwanani ano dzemunharaunda yephoenix chikonzero ndauya kuno kuhoro ino ini nguva yose pandinouya ndinowanzoita karwendo kadiki ndichitenderera mumachechi chechi yega yega zvino ndinozviona sekuva zvakaoma nekuti mamwe machechi akaita semadiki Uye isu zviro kwazvo hatidi kusiya chero hama nokuda kwekuti chechi yayo idiki. Zvino ipapo zvinobva zvaita kuti zviome. Vanhu havakwanisi kupinda. Saka kana ndakafunga kuti tozongosangana munzvimbo imwe chete uye ini ndaizoona nezvazvo pachangu. Uye taizongosangana pano tova neshumiro. Kashumiro kaduku kekuvhangera uye tonamatira vanorwara nezvinhu. Tisati, pamwe kana ndikaenda nechekune imwe kuno, iri nani herei nechekuno, ndiyo tepi, zvakanaka. Pamwe zvingava zviri nani zvishoma kana ndiri ndazviita nenzira iyoyo. Uye ndinoda hama dzangu pano dzemachechi vafundisi muno muPhoenix muzive kuti ndicho chikonzero taita izvi kuuya kuno kuhoro ino. Kuitira kuti tose tisangane pamwe chete pane imwe nzvimbo imwe chete. Uye haukwanise kusvika kune hama dzese, kune vakawanda vavo. Maona, vamira mangwanani ano uye pamwe haisi hafu yavo. Saka, haugone kuvawana vese mumazuva mashoma atinawo pano, ekumashure convention isati yatanga. Uye ndine chokwadi chekuti tichava nenguva yakanaka muconvention. Muchanzwa vatauri vakuru, hama Cash ava, ndi Cash Hamburg. Hamburg, ini zvangu, vangane vakambovanzwa. Ivo zviro kwazvo idu dutu remhepo hongu regerero handaifanira kunge ndazvitaura saizvozvo iyo yehama asi ini zvangu ndakanga ndinawo imwe nguva munoziva handione chamunombowira kuzondinzwa kana manzwa muchinda akadaro vanogona kuparidza uye hazvimbotore mweya wavo ini handizivi kuti vanozviita sei ini asi zviro kwazvo vanonyatsobudisa zvakawanda ndakaenda navo kuconvention yangu yekunew york nguva pfupi yapfuura uye vaida kundiendesa pakunodya kwemanheru mushure memusangano zvino ndakaenda kune imwe nzvimbo zvino ndakanga ndava kugadzirira kubuda apo hama ivo vakaparidza vachikwira nokudzika pasi uye nekwose kwose kumunhu wose aivamo ivo ndemumwewo munhu pachavo uye ndine chokwadi chekuti muchanakidzwa nehama yekucalifornia zvakare vanonzani handikwanisi kufunga nezvezita ravo avo vanova mumwe vatauri ndakanganwa zita ravowo zvakare asi munhu anotaura zvine simba uye muchanakidzwa navo pamwe pachange paine vatauri vakuru vakaita sevana munoziva hama Roberts nevakawanda vevarume vakuru vezuva rino saka ndinotenda nokufunga nezvegwaro rauya mupfungwa dzangu pano panguva ino uye pane imwe nguva Dhavhidhi akanga akatarira paareka yajehovha yakagara mumatende zvino akati akanga akagara namuprofita Natani wezuva iroro uye saka akati zvakanaka here kuti ini ndigare pano muimba ndigare muimba yomusidhari uye areka yesungano yaishe wangu iri pasi petende zvino muprofita akati kwaari ita zvese zviri mumwoyo mako Dhavhidhi nokuti mwari vanewe ndizvo zvega zvaaiziva kutaura asi usiku ihwohwo ishe vakasangana nemuprofita ndokuti enda unoudza muranda wangu Dhavhidhi kuti ndakamutora mudanga ramakwai achitevera makwai mashoma iwayo unoziva uye ndikamuitira zita rakafanana nerevarume vakuru kwete zita gurusa kwete zita repamusoro-soro asi kumuverengera pamwe chete nevarume vakuru vaiva panyika panguva iyoyo uye ndakafunga nyasha dzamwari kuna Dhavhidhi ipapo uye ndakafunga ndaigona kuzviverengera pachangu kana ndawana mukana wezuva rino ratiri kurarama mariri mazuva ekupedzesera enhoroondo yenyika uye kuverengerwa pakati pevarume vakadaro sevatinavo vachipinda mumisangano iyi uye ishe vakuropafadzei zvakanyanyisa kwazvo zvino shamwari yangu yakanaka hama Valdez vati hama Branham ndinofanira kubva pano ndinotenda pana quarter to ten kana quarter after ten vati ndichaenda kwokupedzisira kuti ndisazokanganisa-kanganisa imi muchitaura vakambenge vari mumisangano kumashure ndinoita sekuti nonokei uye ndinofanira kufunga munoziva pandinenge ndichitaura uye ndinonyora pasi magwaro angu pano uye nechinyorwa zvichida asi zvakadaro ndinofanira kudzokera ndofunga zvandaudzwa naashe kuti nditaure munoziva ndinofanira kuvamirira uye ndinoita sekunonokera saka ndinovimba handisi kukugarisai kwenguva yakarebesa mangwanani amu ndabvunza hama Williams ndati hama Williams ndine nguva yakawanda zvakadii ndati zvino ndanga ndine gwaro pano randaigona kutaura pamusoro paro ndaizonditorera maminitsi angangoita makumi matatu kana chimwe chinhu ndoparadzanisa munhu wose nokuenda kumba zvino ndati asi ndinoda kuva nechidzidzo chidiki kana zvichibvira uye pane zvandinofunga kuti chingava chimwe chinhu kwauri nhasi chimwe chinhu chaungatore uchienda nacho kumba pamwe newe kuti ufunge nezvacho uye zviro kwazvo handingadai ndamuka mangwanani ano na 3:30 kana 20 minutes to 4 uye ndokugadzirira kuuya kumusoro kuno kuti ndingoonekwa bedzi ini handina basa nekuonekwa ndauya pano uye ndakaverenga nezuro pane mamwe magwaro andakanyora pasi pane chimwe chinhu chandakanamatira nekuperera kwese uye ndikafunga kuti pamwe ichocho kubudikidza nacho chinogona kubatsira mumwe munhu Ini hatina nguva yekuratidzira uye nezvionwa. Tinofanira kupinda pabasa. Ndinotenda kuti Jesu ari kuuya nokukurumidza. Uye zvino vari kutepa izvi. Uye pamwe mumwe munhu anogona kuwana tepi yacho. Uye ndinoda kuita chirevo ichi kuti dzimwe nguva ndiri kakawanda chaizvo izvo handinyatsonzwisiswi. Uye nguva zhinji vanhu vanondifonera voti, "Hama Branham, ndiyo nzira yamaizvireva nayo here?" Uye dzimwe nguva isu tinotaurana chimwe chinhu, asi unofanira kuziva wosvika pazviri nemazivirwo acho andaizvireva nawo. Uye ndinotaura zvinhu dzimwe nguva zvinotipesanei zvishoma pamwe nekutenda kwemumwe munhu. Ndinoda kuti muzvinzwisise zvakajeka zvino. Mumwe munhu zvinotendwa nemumwe munhu, asi ndine mharidzo handisi inobva kunashi yandinonzwa saizvozvo pamusoro payo. Vamwe vanogona kunzwa sekuti inobva kuna diabori. Vamwe vanganzwa sekuti haina maturo, asi kwandiri upenyu. Uye handirevere kuve ndakasiyana kana ndikataura zvinhu zvakasiyana, kana pamwe zvinotirwadzei zvishoma kana kucheka kuvanhu. Handizvireveri nemaonero iwayo. Inini kana ndikadaro, ipapo ndiri munyengeri. Ndinozvitaura nenzira yekuti zvibudirire kuna Mwari. Ndinozvitaura nemaonero kuita kuti vanhu vazive Mwari zviri nani. Uye handizvitaure nekuti chimwe chinhu chandangozvifungirawo pachangu. Ndechimwe chinhu chandinowana kubva kuna Mwari. Uye zvino kana zvikaitika kuti ndataura pamusoro pechimwe chinhu mune chero yemaconvention aya chinorwadza vanhu, kana woti handizvitende izvozvo nenzira iyoyo. Saka ini kazhinji ndakaita chirevo ichi chakakwasharara, uye mudzimai wangu akagara apo achinditeerera anoziva kuti hapana zvitevedzwa zvemaitiro zvakanyanya pamusoro pangu. Ini sezvakangoita paunenge uchidya huku, zvino wosangana nebhonzo. Zvino hakuna munhu anofarira huku anorasa huku nekuti asangana nebhonzo. Anongorasa bhonzo obva aenderera mberi achidya huku. Zvimwe chete pakudya pai yecheri, kana ndikasangana nemhodzi, ini handimborasa pai yacho, ndinongorasa mhodzi yacho. Saka uye zvandinotaura pano zvingaita sokunge mune chero yemisangano yangu zvinoita semhodzi kwauri. Saka iwe chingozviisa izvozvo parutivi uye woti wochingosiya izvozvo kwandiri sendisingazive zvakanyanya nezvazvo sezvaungaite. Saka zvino iwe chingopfuurira mberi uye udye zvaunofunga kuti ndizvo zvakanaka. Uye ndinovimba zvino kuti Ishe vacharopafadza shoko ravo. Ndiri mutende akasimba mushoko, uye shoko chete, ringori shoko chete, uye ndiyo mharidzo yandakapiwa naShe. Takasiyana mumwe kune mumwe. Ndacherechedza mangwanani ano hama dzangu mamishinari, vavhangeri, vafundisi vakamira pano, pamwe zana kana vanopfuurira vavo vakamira pano. Mumwe nemumwe wavo anokwanisa zvakadarika kumira pano kuti ataure kupfuura zvandiri. Ndine chokwadi nazvo. Asi munoona, mumwe nemumwe wedu hapana mumwe anokwanisa kutora nzvimbo yomumwe. Mumwe haagone kutora shoko remumwe. Munoona, tine nzira dzedu dzakasiyana. Mwari vanoita zvavanoda. Apo ivo ndiani aikwanisa kuudza Mwari magadzirwo ezvinhu pakutanga? Apo paingova naivo vari voga. Maona, uye kana tine upenyu husingaperi, panongova nemhando imwe chete upenyu husingaperi, uye ndiMwari. Saka kana tine upenyu husingaperi, takanga tiri pamwe naMwari ipapo chaipo, chikamu chaMwari. Takanga tiri chizenga chavo, isu zvino tiri chizenga chavo, uye nokuti pakutanga shoko rakanga riripo uye shoko ipfungwa dzaratidzwa. Saka taive pfungwa dzavo, ndokubva dzaratidzwa mushoko, uye ndokuva zvatiri. Ndicho chikonzero mazita edu pamwe, kwete hatinawo zvino, asi mazita edu akaiswa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa. Maona, uye kana rakanga risipo ikoko ipapo, harizombovako. Maona, zvino Jesu akauya kuzodzikinura avo vose avo vane mazita ari mubhuku iroro. Munoona, aiziva muumbi sezvatinoudzwa navaRoma 8. Ndiani angaudza muumbi? Ivhu ringati here ndiitei seizvi seizvi? Maona, kwete. Mwari vanofanira kuratidza unhu hwavo hwose, uye saka vanofanira kugadzira mudziyo mumwe wokusakudzwa uye mumwe wacho wokukudzwa, kuratidza iwoyo kuve pamusoro hongu. Zvino asi vanoita zvavanoda. Munoona, hapana anogona kuvaudza zvekuita. Uye vanotiita takasiyana, kunyange imomo tinoudzwa mubhaibheri kuti nyeredzi dzakasiyana imwe kune imwe. Nyeredzi imwe yakasiyana neimwe. Munoziva kune misiyano kudenga mungirozi zvisikwa zvengirozi. Kune ngirozi, kune makerubhi, kune maserafimu nekusiyana kwazvo.
kwazvo ikoko uye isu tose takasiyana zvino mwari vane makomo makuru vane makura mapani huswa renje mvura unoona vakasiyana ndiwo mwari wezvakasiyana siyana uye tarisai vanhu vavo pano mangwanani ano vamwe vedu vachena vamwe vatema vamwe vebrauni vamwe veyero vamwe vatsvuku munoona ivo vanhu vavo ndimwari wezvakasiyana siyana uye saka ndinofunga kuti vane chinhu chimwe chete pakati pevashumiri vavo zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana kuti tinamati uye ndinogona kutaura izvi zvino tisati taverenga shoko ndinoziva kuti kana ndangoti rebesei zvishoma uye uchifanira kusimuka wobuda kunze ndichanzwisisa munoona ndichanyatsonzwisisa zvino ngatinamatei uye tichinamata nemisoro yedu yakakotamiswa kuguruva iro mwari vakatitora pane mumwe munhu here pano angada kurangarirwa munamato ingosimudza ruoko rwako ivo vanoziva chaizvo zviri mumwoyo mako pasi peruoko irworwo baba vekudenga vanodikanwa tiri kuswedera kwamuri nekurevesa nemisoro yedu yakatarisa kuguruva kwamakatitora uyezve mupfungwa dzedu tiri kufunga kuti makaudza Abrahama umwe usiku aigona here kuverenga jecha raiva pamahombekombe egungwa uye zvakare makamuudza kuti tarisa kune nyeredzi uye aigona here kudziverenga chokwadi zvakanga zvisingagoneki uye makamuudza kuti yake mbeu yaizova isingaverengeki uye sejecha pamahombekombe egungwa nepanyeredzi dzinovhenekera matenga zvino pfungwa dzedu ndangariro dzedu dziri mupfungwa dzedu waro tichikotamisa misoro yedu kujecha kwatakabva zvino mwoyo yedu inotarisa kudenga kwatiri kuenda kubva kujecha kuenda kunyeredzi zvatiri mbeu yaAbrahama takafa muna Kristu tiri mbeu yaAbrahama uye vadyi venhaka pamwe chete naye maererano nevimbiso uye tauya pano mangwanani ano kuzoyanana pane chikafu chepanyama cheupenyu icho chatatora tochibvisa ichocho munzira uye zvino tinoshuvira imi kuti mutipe iyo mana yekudenga chikafu ichocho chinozotipa simba muupenyu huri matiri apo ropa richitakura chikafu ichi zvino kuusimbisa kugadzira zvimwe zvezvizenga kuti vaka takasimba zvezuva dai tagamuchira kubva kuna Kristu kuti apinde mumweya yedu mangwanani ano kubudikidza neshoko uye otisimbisa kuitira nguva yatiri kurarama mairi nokuti zuva rapera zvakanyanya uye nemvuri yemanheru yave kurereka chiedza chemanheru chasvika uye munguva pfupi tiri kuteerera pane kudanwa kwekuti huyai kumusoro uye tiri kuda kuve takagadzirira panguva iyoyo saka tibatsireiwo baba uye hapana munhu akakodzera kuzarura bhuku kana kusunungura zvisimbiso zvaro kunze kwegwayana rakabayiwa kubva kumavambo yenyika rakauya rikatora bhuku ndokusunungura zvisimbiso o gwayana ramwari uyai mangwanani ano mutizarurirewo bhuku uye murege tichitarisa mukati pamwe nemi ishe uye tione zvatinofanira kuita kuti tigadzirire nguva ino ropafadzai chechi dzose ropafadzai misangano iri kuuya mumwe nemumwe wavo uye nemusangano wedu muduku kuti ubatane nayo iri kuuya uye kana tazobva pano nhasi dai takwanisa kutaura sevaya vakabva kuEmaus ko mwoyo yedu yanga isingatsvimatiri here paanga achitaura nesu munzira zviitei baba tinokumbira muzita rajesu amen zvino kwamuri munoda kuvhura kazhinji munoda kuverenga mushure memushumiri paanenge achizoverenga kuti muone chaipo paari kutaura achibva kana muine mabhaibheri enyu uye mugovhura kuna mutsvene Mateo chitsauko 4 zvino ndiri kupa chidzidzo changu ndisati ndataura zvakangorerekera ndinoda kuita sekuchidzidzisa nokuchitaura patinopfuurira mberi uye ichi ndachipa musoro wenyaya neimwe nzira handizive kuti sei ndiri kutumidza ichi kuti nguva yekukohwa uye tichatora rugwaro rwekuverenga kumisa pfungwa iyi parwuri kuti titore pfungwa pano chirevo chechidzidzo tichaverenga mutsvene Mateo chitsauko 4 chikamu chayo izvi zviri mukuedzwa kwajesu mushure mokunge azadzwa nomweya mutsvene akatungamirirwa murenje zvino apo jesu akatungamirirwa nemweya kurenje kuzoedzwa nadhiabhuri Zvino akati azvinyima zvokudya mazuva ana makumi mana neusiku huna makumi mana. Mushure mazvo akabva oziya. Zvino muedzi wakati auya kwaari, akati, kana uri mwanakomana wamwari, rayira kuti mabwe aya ave chingwa.
But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone.
Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu angararame nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari. Zvino dhiabhori akamutora kumusoro muguta dzvene ndokumugadzika pachiruvi chetemberi. Zvino akati kwaari, kana uri mwanakomana wamwari, zviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako. Uye, pamaoko avo vachakusimudza kuti urege kugumbutsa rutsoka rwako pabwe. Jesu akati kwaari, kwakanyorwa zvekare, usaedza Ishe Mwari wako. Uye zvakare dhiabhori akamuendesa kune gomo refu refu ndokumuratidza ushe hwose hwenyika nekubwinya kwawo. Zvino akati kwaari, zvinhu zvose izvi ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Jesu akati kwaari, ibva Satani, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, uchanamata Ishe Mwari wako uye umushumire iye oga. Ndinoda kudzokera shure zvishoma kundima 4 zvakare. Asi wakapindura akati kwaari, kwakanyorwa kuchinzi, munhu angararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari. Zvino sechidzidzo ndinoda kutora kuti shoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari. Zvino chengetai izvozvo mupfungwa tichitaura. Jesu akamboti muna Johani 6:48, ndinotenda kuti ndizvozvo sezvandazvinyora pasi mangwanani ano, ndini chingwa cheupenyu. Izvi zvaiva pamutambo wepaseka. Apo majudha aidya kosha yavo mukurangarira mana yakawira murenje, uye vainwa kubva pachitubu ikoko chaimirira dombo raiva murenje, uye vaiva nenguva yakanaka zvikuru. Zvino Jesu akadanidzira repakati uye akati, ndini chingwa cheupenyu. Madzibaba enyu akadya mana murenje kwenguva yemakore makumi mana uye vose vakafa. Asi ndini chingwa chiya chakabva kuna Mwari chichibva kudenga. Kana munhu akachidya haangafi. Uye nezvedombo akati, ndini dombo riya rakanga riri murenje, ndini dombo riya rakanwiwa kubva mariri namadzibaba enyu. Sei, vakati, iwe uri murume asingapfuuri makore makumi mashanu okuberekwa, uye unoti wakaona Abrahama? Zvino tava kuziva kuti une dhimoni, uye unopenga. Zvino Jesu akati, Abrahama asati avapo ndiri. Munoona, ndiri aive shongwe yemoto yaiva mugwenzi yakataura naMozisi. Uye kana ukazvigadzirisa mumazita azvo nezvisazita singwi, kwete ndaive ndichave, ndiri ndiyo nguva yazvino nguva dzose. Isu tichifunga pamusoro peizvi kuti iye achitaura pachake zvino kuti ndini chingwa ichocho cheupenyu. Zvino murume uyu angave sei chingwa cheupenyu? Ndizvo zvatisingazivi. Mutumbi wangu chingwa, akadaro. Uye zvino murume uyu angava chingwa sei? Izvozvo zvinoita sekushamisa, asi musakangaidzwa nazvo. Vanhu venguva yake vakakangaidzwa nazvo. Havana kuziva kuti murume uyu aigona kuve chingwa sei pachake. Zvakare muna mutsvene Johani 1 zvakapiwa kwatiri nenzira iyi, kuti pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakazoitwa nyama rikagara pakati pedu, saka shoko rakazova chingwa. Shoko nechingwa pano zvinofanira kuva zviri zvimwe chete, nokuti Jesu ishoko uye iye ndiye chingwa. Zvino aigova sei chingwa neshoko? Zvese zvaizova zvinokangaidza kupfungwa yenyama. Asi isu tiri kuvimba mangwanani ano kuti hapana pfungwa dzenyama pakati pedu, kuti pane pfungwa yemweya pakati pedu, kuti tinogona kunzwisisa izvo Baba vari kuedza kuunza kwatiri pano, tichiona mashoko aya achikangaidza, asi panguva imwe cheteyo ari zvokwadi yemagwaro. Munoona.
Now,
zvino murume uyu anga vachingwa sei ndizvo zvavakataura ndizvo izvo ndinotenda Josephus vazhinji venyu vanyori venhoroondo sezvandanga ndichiinzvera zvino ndiri kunyora bhuku tsiniro yangu pazvitsauko zvina zvokutanga zvazvakazarurwa ndinotarisira kuti richabuda nokukurumidza richange riri bhuku guru ndichazova nekabhuku kadiki kezera rega rega rechechi zvino ndainzvera nhoroondo yechechi ini zvaita sezvaive mupfungwa dzangu ndinotenda kuti aive Josephus uyo mumwe wevanyori vekutanga zvisinei uyo akataura kuti jesu uyu wenazareta uyo akaenda kwese kwese achiporesa varwere akati vadzidzi vake vakamufukunura ndokudya mutumbi wake munoona vakanga vachitora chirayiro zvino vakafunga kuti vakamufukunura mutumbi wake zvino vakanga vachidya mutumbi wake izvo tinodya chirayiro kana kutora chirayiro mumufananidzo wemutumbi wake nokuti aiva shoko zvino munoona izvi zvinokangaidza uye panguva imwe cheteyo pane magwaro zvino jesu akati rugwaro rwose runofanira kuzadziswa maona zvino tinoda kugara tichibvisa pfungwa dzedu kubva pane chinhu chose chinopesana negwaro iroro usambofa kana nguva ipi zvayo wakasiya gwaro iroro nekuda kwechimwe chinhu kwete shoko rimwe raro nyatsogara negwaro iroro zvino mwari vanofanira kuzotonga vanhu rimwe zuva uye kana vachizotonga vanhu nechechi ichava chechi ipi vanoti chechi yekatorike saka zvino chechi yekatorike ipi yacho maona nokuti ivo vanopesana pakati pavo zvakanyanya kupfuura zvavari nesu munoona vakasiyana mumwe vose vari mhando dzavo dzakasiyana maroma nemaorthodox nemajuvenite uye marudzi mazhinji akasiyana-siyana avo uye vanorwisana chaizvo saka ndeipi yacho pamachechi ekatorike kana akazviita nechechi yemaprotestend ipi yacho chechi yemaprotestend imwe neimwe yakasiyana neimwe asi vachatonga nyika uye vanofanira kuva nechimwe chiyero chokutonga nacho nyika kana kuti vaizova vasina nduramo kuti rega tichienda zvino uye torarama muupenyu huno tisina chiyero chokutongwa nacho ndiani aizove ari pachokwadi ndokupi kwaungaziva kuti ndiko kuri pachokwadi panofanira kuva nechiyero uye vakati mubhaibheri ravo kuti vaizotonga nyika najesu kristu uye tinoverenga pano kuti jesu ishoko muna vahebheru 13:8 yakati ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi saka naizvozvo vachatonga chechi nemaonero avo kuna kristu uyo anova shoko munhu angararame nechingwa choga asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari kwete rinobva mumuromo wemunhu kwete rinobva museminari kwete rinobva mumuchechi asi rinobva mumuromo wamwari munhu anofanira kurarama nairoro uye iroroga kwete dudziro yemunhu asi shoko ramwari pachavo saka unoti pane kukanganisa apa kana zviri izvo mwari vane mungava pazviri vakazviunza kwandiri munoona izvi ndizvo zvandinofanira kutora ipo pano ndizvo zvavakataura zvino kana izvi zvichiita sekukangaidza uye pakuti munhu ari chingwa uye ari shoko handei zvino tinozvitsvaga izvi ngationei nokuti magwaro ose ndeechokwadi uye iwo haatongogoni kutyorwa gwaro rose richazadziswa hazvinei kuti rinoita serisinganzwisisike sei iro richagara richizadzikiswa ko kana hama williams kana dzimwe dzehama dziri pano baba vababa vasekuru vedu vose vogona kumuka panzvimbo pano mangwanani ano uye ngatiti zvakanaka tovaratidza terevhizheni uye pamwe mumwe munhu akaprofita kare muzuva ravo uye akati pachazove nenguva yekuti ivo uchazogona kunzwa izwi richitenderera pasi rese vaitoti saka regai muchinda kwegura anonzwisa urombo akadaro arasika njere dzake uye pachava nenguva iyo ruvara ruchayerera nemhepo zviri pano izvozvi uye vachabatidza bhatani diki uye kutenderera pasi rese uchaona vanhu vachifamba uye nezvinhu zviri ipapo chaipo pascrini saka vaizoti mutana kwegura anonzwisa urombo maona asi zvino tinazvo mukamuri ino chaimo mangwanani ano uye ndinoda kuti muzvizive izvozvo tisati taenda mberi kuti mwari vari mukamuri ino wacho munyori weshoko iri ari pano saka hazvina basa kuti wakapfeka sei kana kuti chiyero chipi chaunorarama machiri muupenyu kana kuti imhandoi yeimba yaunogara mairi kana kuti imhando ipi yemota yaunotyaira kana kuti wakawana dzidzo yakawanda sei mwari vanotarisa mwoyo wako uye vanotarisa mumwoyo mangu uye tinotongwa kubva mumwoyo medu kwete kunyange mazwi edu mwoyo wedu unotitonga muromo unotaura zvinobva mumwoyo kana zvisiri izvo unyengeri Zvino mukamuri muno iye zvino muri kuuya vanhu, zvimiro zvevanhu zviri kupfuura nepano kubva kumativi ose enyika. Manzwi ari kuimba ari mukamuri ino izvozvi. Asi munoona, wakaganurirwa bedzi mupfungwa dzako kune chimwe chikamu chekuona. Asi zvino unogona kutora kristari kana chubhu kana chero zvachiri chiri muterevhizheni wochibatidza. Uye neterevhizheni inogona kuchuna izvozvo pamasaisai iwayo emuchadenga yozvichuna kuzvisvitsa panhepfenyuro, yononga vanhu ivavo. Mumwe munhu ari kuAustralia, South Africa, kana kupi, India, kana chero kwakungave, unogona kumira pano pasikirini uye wotoona kunyange ruvara rwembatya dzavainadzo, ruvara rwemiti, uye kufamba kwese kwavanoita. Ingobatidza terevhizheni uone kana zvisina kudaro. Zvino chinofanira kuva pane imwe nzvimbo pakavanzwa kumaziso edu chinhu chimwe chete ichocho chiri kupfuura nepano zvino, chakapfuura nepano Abrahama paakanzwa Mwari vachiti, tarisa kumusoro kunyeredzi. Chaiva pano apo Eria akagara pagomo reKameri. Chaiva pano apo Adhamu akanga ari pano, asi ivo vachangobva kuchiwana. Uye naMwariwo zvakare vari pano nengirozi. Uye rimwe zuva zvichazongove zvemazviro kwazvo sezvakangoita terevhizheni kana chimwewo chinhu. Nokuti mweya uchatipinza muupenyu ihwohwo husingafi, ipapo tichanzwisisa. Saka zvino tiri kutaura kubva mushoko ravo. Zvino nokuti tichaedza, Mwari musiki mukuru, ngatiedzei kutaura pane chimiro chezvisikwa. Tovatora muzvisikwa kutanga tochizvidzosera kushoko. Zvino zvisikwa zvinongofambirana neshoko, nokuti Mwari ndiwo musiki wezvisikwa. Paunoona mashandiro anoita zvisikwa, toona kuti ndiyo nzira yacho. Izvozvo ndizvo Bhaibheri rangu rekutanga, kwaiva kuona kuti zvisikwa. Ndakawana Mwari muzvisikwa. Uye gorosi chigadzirwa chechisikwa, chingwa rinogadzira chingwa kubva pariri chinoraramisa mutumbi wenyama. Zvisikwa zvakabata zvakavanzika zvakawanda isu, uye ndiyo nguva yangu yokutanga kuwana Mwari kwaive kutarisa zvisikwa. Ndakaona kuti paifanira kuva nechimwe chinhu, uye zvino handina dzidzo. Naizvozvo ndinotaura zvakawanda kubudikidza nezvisikwa, uye ndizvo handisi kuedza kutsigira kusaziva, asi ndiri kuedza kutaura kuti hautombosungirwi kuva nedzidzo kuti uzive Mwari. Johani Mubhabhatidzi, mutungamiri waKristu, paakabuda murenje, tinodzidziswa kuti akaenda murenje aine makore mapfumbamwe, uye akagara ikoko nokuti basa rake raikosha. Baba vake vaiva mupurisita, uye mune iwoyo mutsara wehuprisita kana sangano. Baba vake vakati, zvino Johani, unoziva kuti uri kuzozivisa Mesiya? Unoziva kuti hama nhingi vanotongoita Mesiya chaiye akakwana? Saka Johani akatobva pane izvozvo achizoenda murenje ari oga, nokuti kunofanira kunge kuri kusarudza kwaMwari, kusiri kusarudza kwevanhu zvachose kweuyo aizove Mesiya. Saka akaenda imomo pazera remakore anenge mapfumbamwe okuberekwa. Uye munocherechedza paakabuda pazera remakore makumi matatu, maridzo dzake dzakanga dzisiri dzemudzidzi weBhaibheri. Haana kushandisa mazwi makurukuru, asi zvese zvaive pazvisikwa. Akati kuvarume ivavo vechechi yezuva iroro, akati, imi chizvarwa chenyoka. Ndizvo zvaakaona murenje, nyoka. Aivenga nyoka. Dzaive neuturu mumazino adzo, dzaive neuturu unouraya. Uye akataura izvi kune chechi yezuva iroro, imi boka renyoka dzine uturu, ndianiko akakuyambirai kuti mutize kutsamwa kunouya? Musatanga kuti isu tiri veizvi, uye isu tiri maJesuit, kana kuti isu tiri zvakati zvikati, kana kuti tiri veMethodist, Baptist, Presbyterian kana chero zvaringava. Musatanga kutaura kuti munazvo, nokuti ndinokuudzai, Mwari vanogona kubva pamatombo aya kumutsa vana kuna Abrahama. Uye zvakare demo ndiro raakashandisa murenje, richaenda pamudzi womuti, uye muti wose usingabereki muchero, muchero wakanaka, unotemerwa pasi wokandirwa mumoto. Munoona, haitema muti waibereka muchero, nokuti airarama nemuchero wemuti, asi muti wainge usingabereki muchero. Unogona kungotora gwaro rose rakafemerwa kwazvo, kusvikira zvese zvirimo zvinokwana pana Jesu Kristu. Munoona, muti wose usingabereki muchero wakanaka unotemerwa pasi uye wokandirwa mumoto, nezvimwe zvakadaro. Munoona, iye aishandisa mharidzo yake muchiyero chezvisikwa. Uye tinoda kutarisana nazvo zvino nokuda kwekuti taona kuti akati ndini chingwa uye munhu achararama neshoko rimwe nerimwe uye ini ndiri shoko maona saka tinoda kudzokera kuzvisikwa ndinocherechedza nguva dzakawanda ndinofanira kuita izvozvo uye zvisikwa zvinofambirana nechero chimwe chete ukatora nguva yaunoona shiri dzese dzichiungana dzobva dzaenda kunze mumunda zvino dzotanga kudya tarisa mombe dzose kana dziri kunze dzakapararira mumunda dzichidya kanda chirauro chako mukati hove dzichadyira asi kana mombe idzodzo shiri idzodzo dzaungana mumiti uye nemombe idzodzo dzapinda mukona zviri nani kutongoburitsa chirauro chako hadzidyire nokuti zvisikwa zvinofambirana pachiyero chimwe chete nguva dzose uye naizvozvo shoko ramwari rinofamba richienderera mwari vanogara nguva dzose vachiita zvese zvavanoita pachiyero chimwe chete vakasarudza pakutanga apo munhu akarasikirwa neyanano yake navo vaizomuponesa neropa rakadeurwa reuyo asina mhosva uye havasati vamboshandura maitiro avo takaedza kuvadzidzisa kuti vapinde mazviri nokuvaita sangano kuti vapinde mazviri uye nokuvagombedzera kuti vapinde mazviri kuvarova kuti vapinde mazviri kana kudanidzira kuti vapinde mazviri zvinoramba zviri zvimwe chete ropa rakadeurwa roga ndiro apo mwari vanosangana nemuteni kwete hatigone kuita mubatanidzwa mumwe wemacheche epasi rose uye munhu wose wogosangana hazvibofi zvakashanda hazvina kumbodaro hazvizombodaro ndiyo nzira yandinopesana neurongwa ihwohwo mwari vane urongwa manzwa zvichinzi nhasi macheche ose huyai pamwe chete uchange uri mubatanidzwa wemacheche epasi rose uye jesu akanyengeterera izvozvo kuti isu tose tive vamwe saka zvino munoona kufunga kwenyama usingazive mweya jesu akati kuti vave vamwe baba semineni tiri mumwe kwete kuti mumwe munhu ave pamusoro pechimwe chinhu hazvizomboshandi rimwe sangano rinoda kutaura rimwe uye mumwe munhu ari pamusoro pemumwe asi kuti muve mumwe namwari sakristu namwari vaive mumwe ndizvo zviri munamato wacho kuti akanga ari shoko uye jesu akanamata kuti isu tive shoko tichimuratidza ndiwo munamato wake uri kuzopindurwa munoona kuti satani anozvivhiringidza sei mupfungwa yenyama asi uyu wakanga usiriwo munamato wajesu zvachose kuti tose tiungane pamwe chete uye tose tova nechimwe chitendwa nezvimwe zvakadaro pese pavanozviita vanoenda kure nekure vachibva pana mwari anoda kuti tive vamwe namwari uye mwari ishoko munhu mumwe nomumwe mumwoyo make anofanira kuva nehumwe ihwohwo namwari mwari vachiziva kuti izvi zvinhu zvose izvi zvakaitika sezvizvi zvino ndiwo mawaniro atinoita mwari pane imwe nguva kutarisa pazvisikwa mwaka ichitenderera inoratidza mwari ndiko kwandakatanga kuzviwana kuti kune upenyu hunouya mupfumvudza hunorarama upenyu hwavo hunobereka mbeu hunofa uye hunopinda muvhu hunodzoka zvakare kurumuko hunongotenderera taigona kupedza maawa pazviri asi zvino zvakasiyana sei sezviri hama yedu pano mumishinari kuindia ndinowana vazhinji ikoko uye nepasi rose vanotenda mukudzoka kumwewo munhu akafa mune mumwe mutumbi kuti ivo kuti unofa pano semunhu zvino wodzoka seshiri kana mhuka munoona izvozvo hazviwirirane nezvisikwa zvisikwa zvinotaura kuti mbeu imwe chete iyi yakapinda muvhu ndiyo mbeu imwe cheteyo inobuda zvakare maona jesu mumwe chete akaenda pasi ndiye jesu mumwe chete akadzoka hareruya uye mutumbi uno kana wawira muvhu hauzodzoki uri ruva kana chimwe chinhuwo unodzoka uri murume kana mukadzi tinozviona muzvisikwa maitiro azvinoita zvinofanirwa kupfuura nemuchando chinotonhora uye chigoora nezvimwe zvakadaro asi upenyu hunochengetedzwa kana muine upenyu machiri asi kana ipapo kana mbeu iyoyo isina kungova neupenyu haizombomuki zvakare haigone kumuka hapana chinhu chiri mairi chinoimutsa uye kana tikangova mukristu wezita kune machechi maviri munyika chechi yepanyama chechi yepamweya ose anodaidzwa kuti makristu asi chechi yepanyama haigone kumuka iri kuva nekumuka kwayo zvino mumubatanidzwa wepasi rose mubatanidzwa wemachechi asi mukristu anomuka kuti asangane nakristu nokuti ndiwo mwenga unoenda kunosangana naye pane musiyano madziri zvisikwa zvakabata zvakavanzika izvi kwatiri uye tinogona kuzviona patinozvitarisa uye tinoona kuti chikristu chinotaura chokwadi zverufu kuvigwa nerumuko zvino kana paine chingwa chegorosi chatinoziva kuti tose tinorarama nacho uye tinoziva kuti pane nzira imwe chete yatinogona kurarama nayo kutora zvinhu zvakafa mumuviri wedu haugone kurarama neimwe nzira mumwe mudyi wemiriwo bedzi akasangana neni kasirikari akati hama Branham ndaiva nechivimbo chakasimba mamuri kusvikira ndakunzwai muchiti munodya bekoni nemazai pakudya kwemangwanani maona ndokuti ko munhu ane umwari angadya sei chinhu chakadaro munoona ndakati saka chii chakaipa nazvo zvinhu zvese hazvina kuchena asi zvinocheneswa neshoko ramwari nemunamato. Bhaibheri rakati kana uri mushumiri akanaka wajesu kristu uchafanira kuyeuchidza hama zvinhu izvi. Munoona, zvinhu zvose zvinocheneswa, hapana chingafanira kurambwa kana chichigamuchirwa nokuonga. Timotiwo kutanga 3. Zvino tinoona kuti izvozvo ichokwadi, saka ndakati tomboti, ndakati saka haufanirwe here kunge uri kudya chimwe chinhu chakafa zvakare? Oh, kwete shangamiri. Ndikati, kana uchirarama zvachose unofanira kurarama nezvinhu zvakafa. Kana ukadya chingwa, gorosi rakafa. Kana ukadya miriwo, yakafa. Chero zvawaita, kunyangwe kumukaka, unonwa utachiona. Wadaro, unogona chete kurarama nezvinhu zvakafa. Uye zvakare, kana chimwe chinhu chaifanira kufa kuti tirarame panyama. Zvikuru sei kuti chimwe chinhu chaifanira kufa kuti tigorarama nokusingaperi. Zvinotora rufu kuzviita. Chingwa, tichiona kuti Jesu akati ndini chingwa. Zvino pane chingwa chegorosi uye akanga asiri mhando yechingwa chakadaro. Saka panofanira kunge paine mhando mbiri dzeupenyu unoraramiswa nechingwa. Zvinozotisvitsa kune izvozvo. Hapagone kuva hasi akanga asiri gorosi uye akanga asiri shoko, aiva nyama. Saka panofanira kuva nemhando mbiri dzeupenyu. Isu tinoziva kuti gorosi rinofa kuti tirarame panyama sezvandareva. Jesu, chingwa cheshoko, akafa kuti tigorarama nokusingaperi. Akanga ari chingwa cheshoko. Zvino cherechedzai, zvichengete mupfungwa. Zvino kuratidza kuti mashoko aJesu ndechokwadi, tinoona mune izvi muzvisikwa mafambiro azvinoita. Zvino ngatiendei kugwaro kuti tiwane zvakare. Tidzoke mugwaro kusvikira tasvika pachidzidzo chedu chikuru. Mubindu, Mwari vakapa mhuri yavo yekutanga shoko raMwari kuti irarame naro shoko raro rose. Mhuri yekutanga yakaiswa panyika pano yakapiwa upenyu husingaperi. Chero bedzi vaigara neshoko raMwari. Ndiro raive zano ravo. Ndiri Mwari, vanoti ini handishanduke. Ndiro richiri zano ravo. Harisati rambova zano ravo rechitendwa kana sangano kana mitemo yakaitwa nevanhu iyo munhu achararama nayo. Asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Zvino kudzokera muna Genesis anova mavambo. Genesis zvinoreva mavambo. Tinoona kuti Mwari vakapa mhuri yavo upenyu husingaperi. Chero bedzi vaigara mushoko iri uye vachirarama neshoko iri. Asi pavakarityora chibatanidzo chimwe chete mungetani yevimbiso, rufu rwakavarova. Waiva vimbisowo zvakare. Ingetani wakarembera pamusoro pegena nayo. Uye ndicho chinhu choga chinokutakura nzira yose. Kana mutende akava mutende wekabanga uye achirarama neshoko rimwe chete rinopesana neshoko iri, anogura kuyanana kwake naMwari. Chibatanidzo chimwe chadambuka. Uye rangarira, kutenda kwako mushoko iri kwakafanana nengetani. Ngetani yakanyanyisa kusimba pachibatanidzo chisina kusimba. Ndizvozvo, ndipo pakanyanyisa kusimba ipapo, nekuti ndizvo zvoga zvaichabata. Uye kana paine chimwe chinhu mushoko chiri kukukangaidza, chimwe chinhu chaukanzwa zvakasiyana, asi vakati iwe, oh, zvaiva zvaapostora, uye zvinhu izvozvo zvaiva zvemazuva akapfuura. Apo rugwaro rwakati Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Usazvirege kuti zvive hutera, zvichengetedze uye uzvibate, uye woputira upenyu hwako mazviri, nekuti ndicho chinhu chega chichakuendesa nepamusoro pemoto wegehena. Ndizvozvo chaizvo. Kana ngetani yadamburwa naAdamu naEva mhuri yekutanga, zvinorangarirai, havana kuchikora mutsara, havana kuchikora mashoko matatu, shoko rimwe chete. Munhu acharembera pamusoro pegehena neshoko rimwe nerimwe. Shoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari. Ndipo apo panotarwa magumo emuzenda nakuenda emunhu. Handiti acharembera nengetani iyoyo, kana kuti acharembera nechitendwa, kana kuti kana paine chitendwa chakasanganiswa mungetani, ndipo pane chibatanidzo chisina simba, zvino waparara. Ndipo paive nechibatanidzo chisina simba pana Adamu naEva. Chibatanidzo ichocho chisina simba zviro kwazvo. Akati Mwari, asi zviro kwazvo Mwari vakazvitaura. Uye kana Mwari vakazvitaura, Mwari vaizvirevesa. Uye iwo zvakare vanochengeta shoko ravo, nekutaura kuti nomusi waunodya zuva iroro unofa. Zuva raunoisa mauri chero chimwe chinhu kunze kweshoko raMwari risina kusvibiswa mumweya wako, ndiro zuva rawaparadzaniswa naMwari. Zvino izvi zvakasimba chaizvo, asi chingoteereresai. Zvino cherechedzai, shoko rimwe Shoko rimwe rekokutanga kweBhaibheri. Mwari vakataura kuti shoko rimwe chete rakapatsanura munhu kubva kungetani yaro yeupenyu usingaperi. Zvakafanana nekutora munhu womusungirira netsoka dzake, ane maoko ake kudenga uye womugura nepakati, wogura chigumwe chekutsoka chero chaunenge wakarembera pachiri, wakarembera nechikamu chepazasi-zasi chaipo, uye ukachikora ngetani iyoyo chero papi zvapo waenda. Zvino zviise mundangariro. Rangarirai, Bhaibheri rakati nemiromo yezvapupu zvitatu shoko rimwe nerimwe ngarisimbiswe. Tichasvika pazviri mumaminitsi mashoma. Pamiedzo mitatu yaJesu, miedzo mitatu yevashumiri nhasi pavanokundikira. Miedzo mitatu yechechi uye pavanokundikira. Miedzo mitatu yesangano parinokundikira. Miedzo mitatu muvanhu uye pavanokundikira. Zvino zvese zvinomhanya muutatu, sekururamiswa, kucheneswa, rubhabhatidzo rumweya mutsvene, Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Zvinhu zvose zvinokwaniswa muutatu. Zvinocherechedzai, Mwari pakutanga chinhu chokutanga chaicho chavakapa vana vavo kuti vararame nacho raiva shoko ravo. Zvino tinoona kuti ndicho chokwadi. Zvino pakati peBhaibheri tinonzwa Jesu achiuya achitaura kuti munhu achararama neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Uye zvakare muna zvakazarwa 22:18, Jesu pachake achitaura zvakare akati, ndinokupura zvinhu izvi, kana chero munhu akawedzera shoko rimwe kune iri kana kubvisa shoko rimwe rebhuku iri, chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu. Zvino munoona, hakusi kurarama kwedu kwakanaka kungoti ndechimwe chinhu chinoenderana nazvo. Hakusi kuvimbeka kwedu kuchechi kunoenderana nazvo. Asi chinhu chikuru ndiko kugara neshoko iroro. Usadye chimwe chinhu kunze kweshoko iroro. Gara naro, ndiye shoko iroro. Zvino tinoda kunyatsocherechedza zvino. Ndeupi musiyano muchingwa ichi chakasikirwa kurarama? Zvino gorosi ndiro chingwa cheupenyu. Kana risiri tsanga yamasanganiswa, richarifushire uye richabuda zvakare. Rinofanira kuva tsanga yakanaka yakaibva. Tsanga dzisina kuita zvakanaka hadzimeri. Tese tinozviziva. Hama Swartman vagere pano, murimi wegorosi anobva kuCanada, vanoziva kuti hauisi tsanga dzisina kuita zvakanaka muvhu kuti ugotarisira zvirimwa kubva mairi. Nokuti zvipfukuto kana kuti utachiona huri mutsanga zvinoidya, kudya upenyu hwayo kutanga. Unoziva here kuti honye dzacho chaidzo dzichakuparadza dzichadya muviri wako dziri maari izvozvi? Jobho akati, kunyangwe honye dzemunyama yangu dzikaparadza mutumbi uyu, chikakuisa mubhokisi tori nama musingapinde kana kubuda mweya, kunyangwe zvakadaro honye dziri mauri dzichakudya. Unowana upfu nefurawa nezvimwe zvinhu wozvigarisa kwakanguva, munopinda chipembene nemazviri wozvisunga. Chii? Chipembene ichocho chirimo pakutanga kwacho. Chiripo pakutanga kwacho. Zvino tsanga iyi inofanira kuva tsanga yakanaka. Inofanira kunge isina zvipomerwa, kukundikana nezvimwe zvakadaro mairi. Inofanira kuva tsanga yepamavambo. Haikwanise kuve iri mbeu yemasanganiswa, nokuti kana yamera unoidyarazve. Zvino gorosi rako ratopera, nokuti tsanga yemasanganiswa haizokuri zvakare. Haikwanisi kukura zvakare. Unobvisa upenyu mairi kana waisanganisa. Uye ndizvo zvakaitika kumachechi. Akasanganiswa kunyika, uye ndicho chikonzero chekuti rumutsiro rwoga rwoga ruchiuya, uye hamuzogoni kuva nerumwe rumutsiro shure kwaro. Sangano rose rakamboita sangano rinofira ipapo uye harizombomuki zvakare, nokuti rinosanganisa nyika muurongwa hwaro. Nokudaro harina kumbozviita. Hapana nhoroondo yakamboratidza kuti chero chechi yakamboita sangano yakambomuka zvakare. Yakafira ipapo. Sei makaiita masanganiswa? Musaise bishopi pamusoro payo. Regai Mweya Mutsvene ugare pamusoro payo. Maona, Mweya Mutsvene wakatumwa kuzochengeta masora nezvimwe zviri kunze, kwete zvinofungwa nabishopi kana vatariri kana vamwe vakadaro. Zvinotora Mweya Mutsvene kuchengeta chechi iyoyo iri muchinhano chayo. Akanga ari shoko iroro rakakwana, sezvatichaona. Adhamu aive nesarudzo yake, shoko worarama, kana kusatenda shoko rimwe wofa. Tine sarudzo imwe cheteyo, nekuti tinofanira kudaro. Kana Mwari vakaisa Adhamu pashoko uye shoko roga, zvino vobva vatiisa pachitendwa kana chero mhando ipi zvayo yechitendwa, ipapo Mwari havana nduramo mukutonga kwavo. hazvina kufanira pautsvene hwavo kana kuzvitongera kwavo asi zvakafanira pane kuzvitongera kwavo kuona kuti vaisa munhu wose pahwaro humwe chete uye ndiwo mwari uye havashanduki izvo mwari vanoita kutanga vanozogara vachingoita chinhu chimwe chetecho nekusingaperi havamboshanduri urongwa hwavo hwavo chinhu bedzi vanohukudza asi havaushandure chinhu chimwe chete chinoenderera mberi zvino adhamu aive nesarudzo uye kana akabatirira kushoko airarama kana akasabatirira kushoko aifa uye tine chinhu chimwe chete tikagara neshoko tinorarama munhu achararama neshoko rimwe nerimwe asi kana tikasadaro tinofa tinofa pamweya tinogona kunge tichiri kuita ruzha chokwadi kukavakava uye nokudanidzira nokuenderera asi izvozvo handiko kurarama izvozvo hakusi kurarama ndiri mishinari ndakanzwa maedheni achikavakava nokudanidzira kudarika zvatingagona uye vachiti vanoziva vana mwari nezvinhu zvakadaro havasi vapenyu vakafa vachiri vapenyu bhaibheri rakataura kudaro zvino tinoona kuti sarudzo iyi inopiwa kwatiri asi akarerutsa kune shoko rimwe chete rasatani akabva afa uye dai pakutanga apo mwari munyasha netsitsi dzavo vainge vakanzvengesa kutambudzika kwose kwatakaita rufu rwese urwu rwevacheche nezvose nehondo uye nezvemukati nekurovererwa nezvinhu zvatakave nazvo dai vakakwanisa kuzvinzvengesa kuzvitongera kwavo kweshoko ravo kungadai kwakavabvumira kuti vazvinzvengese vangadai vasina nduramo kana dai vasina kuzvinzvengesa ipapo muri kuzvibata here havagone kuzvinzvengesa havana kumbozvinzvengesera adhamu pakutanga kwacho uye havazvinzvengesere iwe kana ini pakutanga kwacho tinofanira kuuya kuchinhu ichocho shoko chete shoko remunhu wese ngarive nhema uye rangu rive rechokwadi akadaro zvino tave kungotsvaga zuva ratiri kurarama mariri nguva yekukohwa zvino mwari mushure mekunge adhamu awa akaedzwa neshoko ndokuwa mwari vakaenderera mberi muzvisikwa zvavo vachiedza kuwana munhu aizorarama shoko rose zvino tarirai vakaedza kuwana munhu kureva kuti anorarama shoko remuzera rake zvino munoona mwari vakaparadzira shoko ravo kunze nokuti vaikwanisa vari havana magumo uye vari kwese kwese vanoziva zvose naizvozvo vanoziva zvinhu zvose havangavepo kwese kwese nekuziva zvinhu zvese kuziva zvinhu zvese zvadaro vanobva vakwanisa kuvapo kwese kwese nokuti ndiyo nzira yavanotitemera nayo nokufanoziva kwete nekuti vaishuvira kuti munhu uyu aponeswe uye uyu arasike asi vaiziva kuti ndiani aizorasika uye kuti ndiani aizoponeswa maona nokudaro nokufanoziva kwavo vanokwanisa kufanotemera uye vanoita kuti zvinhu zvose zvishandire mukubwinya kwavo ndizvo zviri kuita unhu hwavo huchiratidza kubwinya kwavo mumwe mudziyo unokudzwa uye nemumwe wokusakudzwa asi ndimwari vanouita kwete uyo anoda kana uyo anomhanya asi mwari vanoratidza tsitsi maona hapana munhu anogona kuuya kwandiri jesu akadaro kusara kwokunge baba vangu vamukweva uye vose baba vavainavo nguva yakapfuura vakapiwa kwandiri vachauya kwandiri kushoko vanogona kuuya sei kunze kwokunge vaivepo vari vose vakafanotemerwa kuti vauye kune vose vakamugamuchira kwavari akavapa simba rokuti vave vanakomana vamwari munoona nokuti mazita avo aive mubhuku akauya kuzodzikinura vaive mubhuku mune zvakazarwa tinoona pakazarwa zvisimbiso paive nebhuku uye naiye aive agere pachigaro choushe mwari vakanga vanaro muruoko rwavo rworudyi uye kwakanga kusina chinhu kusina munhu kudenga kana panyika kana chero kupi zvako akanga akakodzera kuuya kuzotora bhuku kana kutomboritarisa johani akachema zvikuru nokuti bhuku rose rorudzikinuro rakanga riripo pakanga pari pamusangano umwe usiku hama iya duku nehanzvadzi kuassembly of god vakaimba rwiyo rwuya handizivi kuti johani akandionawo here paakaona marudzi ose akaungana akandionawo here chokwadi akadaro kana zita rako rakanga riri mubhuku iroro uye apo zita rajohani rakanga riri paririwo zvakare uye akachema nokuti pakanga pasina munhu aikwanisa kuribata ndokubva mumwe wevakuru auya akati usachema johani nokuti shumba yerudzi rwajudha yakunda zvino johani aitarisa tarisa kuti aone shumba zvino kubva kuseri kwezvidzitiro kwakauya gwayana gwayana rakanga rabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika Zvino akaona gwayana raiva neropa richibuda. Zvino rakauya ndokutora bhuku kubva muruoko rwake rworudyi uye ndokudaidza zvese zvaive mubhuku iroro. Ndiro bhuku rizere rerudzikinuro uye iri ndiro racho. Bhuku rerudzikinuro rakadzikinura zvese zvaive mubhuku iroro, kwete zviri kunze kwebhuku. Chinhu chose chakava nemavambo chine magumo, asi kana uine upenyu husingaperi hauna kumbova nemavambo uye haugone kuguma. Nekuti muri vanakomana nevanasikana vamwari, zvizenga zvepfungwa dzavo neshoko ravo, hauna magumo eupenyu kana zita rako riri mubhuku iroro. Gwayana rakauya kuzodzikinura, kwete vose vanozviti maKristu, kwete vose vanoedza kurarama zvakanaka noutsvene. Asi avo vane mazita akanyorwa ipapo rakadzikinura ivavo, uye ivo voga avo vaiva nemazita akanga ari mubhuku. Zvino tinoona kuti Satani akaita kuti Adhamu awe neshoko rimwe chete iroro, uye Mwari vakaenderera mberi zvino muzvisikwa zvavo vachiedza kuwana munhu mumwe chete aizorarama neshoko rimwe nerimwe. Munhu wavo wokutanga akakundikana. Zvino munhu uyu aizorarama nguva yake, zera rake raakararama mariri. Zvino munoona pane mazera akasiyana akaprofitwa naMwari kubva pakutanga, ayo aizoitika zvichidzika. Ndicho chikonzero vaikwanisa kuziva magumo kubva kumavambo, nemhaka yekuti vaiziva zvinhu zvese. Vakaita zvinhu zvose naJesu Kristu uye kuitira ivo, uye nokuda kwokufadzwa kwavo pachavo. Nyatsocherechedzai zvino, musapotsa izvi. Kodai Mozesi akauya achiunza mharidzo yaNoa, zvingadai zvisina kushanda? Hazvaigona, kwete. Kodai Jesu akauya achiunza mharidzo yaMozesi, zvingadai zvisina kushanda? Ko, kana tikauya tichiedza kuunza mharidzo yeMethodist, mharidzo yeBaptist kana mharidzo yePentecost, hazvingashande? Dzakanga dzakanaka, tozviratidza izvozvo muchinguwana neshoko. Vose vakanga vakanaka muzera ravo, zera iroro rakapfuura. Tinofanira kuona zvinotaurwa negwaro zvanhasi. Nhasi uno ndizvo izvo munhu anofanira kurarama nazvo muzera rake. Vakaedza kuwana munhu aizorarama shoko rose. Chinhu chekutanga chavakaita, vakaedza Noa. Noa akavakundika, akadhakwa, akakundika. Mozesi, umhizha hukuru huya hune simba hwaMwari, vakamuedza zvino iye ndokukundika. Akazvisimudzira uye haana kubvumidzwa kupinda munyika yechipikirwa. Zvino kwakauya Dhavhidhi, wavaizoratidza yavo mireniamu huru muna Dhavhidhi, uye vaizoratidza kuti mambo wavo aive ani. Zvino Mwari vakapika naDhavhidhi, iye vaizomutsa mwanakomana wavo kuti agare pachigaro chake choumambo. Zvino Dhavhidhi akanga ari murume ane umhare, kusvikira akanga ari murume ari pamwoyo waMwari pachavo. Uye Dhavhidhi akanga achiita zvakanaka, akauraya vaFiristia vose, akaputsira pasi maaritari uye akagara neshoko. Uye pakupedzisira, mudzimai ane runako akamuvhiringa, iye ndokutyora murayiro, akarasa shoko, akaita upombwe. Maona, murume ari pamwoyo pavo pachavo. Munoona, zvakadaro Dhavhidhi akavakundika, Mozesi akavakundika, vamwe vose vakavakundika, asi upenyu hwavo hwose hwaingove kuratidzwa kwaiye aizouya. Mubhuku razvakazarurwa sezvandiri kunyora, mumwe murume ari kududzira kana kugadzirisa matauriro. Matauriro angu haana kunaka kwazvo. Ndine nyanzvi yedzidzo yaya yakanaka kuti irigadzirise, kuisa mazita chaiwo nezvisazita singwi pamwe chete. Izvo handizivi kuti ndeupi mutsauko pakati pezita nechisazita singwi, asi vanodaro uye vari kuzviisa zvose. Ndinoziva chinhu choga chandinoziva, Mwari vanozvipa kwandiri uye ndinongozvinyora pasi. Munoona, zvino ivo vanofanira kuzviisa zvokuti kana zvikapinda muzvikoro nezvimwe, ivo vanoziva kuti vanogona kuzviverenga zvakanyanya nenzira yavo yekunzwisisa. Uye zvakare munyori akati kwandiri, matauriro, murume ari kugadzirisa matauriro akati kwandiri, akati, asi hama Branham, tinoona muzera rechechi yePegamo kuti Jesu akati pano, uyo anokunda ndichamupa nyama tsatsi yamangwanani. Kumupa nyama tsatsi yamangwanani. Zvino aizoona sei nyama tsatsi yemangwanani? Iye Jesu akataura pachake kuti ndiye nyama tsatsi yemangwanani. Munoona, mbeu dzose idzodzo dzaAbrahama dzinoratidzwa nenyeredzi, dzinosiyana imwe kune imwe, uye isu tichasiyana mumwe kune mumwe. Uye Jesu ndiye nyama tsatsi iyoyo yemangwanani inopenyesa kupfuura dzose. asi tinomuwana muna zvakazarwa 1 aine nyeredzi nomwe muruoko rwake anodudzira izvozvo nokuti nyeredzi nomwe idzi ndivo vatumwa vanomwe kumachechi manomwe kana kuti mazera manomwe echechi ari kuuya akabva ati zvingave sei zvino kana vakawana nyamatsatsi yemangwanani ndakati nyeredzi dzakanga dziri muruoko rwake dzaingova nyeredzi dzinopenya kubva kunyamatsatsi yemangwanani munoona nokuti mutumwa wezuva iroro akanga ane shoko uye iye ishoko aingova nechikamu chezuva iroro zvino vanhu vakagadzirira kubva muurongwa hwenyika nezvinhu zvenyika vofamba naye vanoona chadzera chenyamatsatsi yemangwanani kubudikidza nemutumwa wezera iroro sezvavakaita kubudikidza nanoa uye kubudikidza namozesi nevamwe vakadaro sezvavakaratidza testamende yekare pakupedzisira vose vakasvika kune mumwe uye zvichadarowo pakuguma kwemazera echechi zvose zvichadzokera kuna jesu kuti ndiye shoko isu semakristu tiri kungomuratidza chete mwedzi unongoratidzira zuva kana risipo uye mutende anongoratidza mwanakomana wamwari chete mwanakomana wamwari asipo chiedza chebhaibheri magwaro achisimbiswa upenyu hwedu shoko rinoita chiedza murima murima kenduru anogara pamusoro pechikomo iro harisi zuva ikenduru kenduru rinongotora nzvimbo yezuva rinongoratidza humwe uwandu hwechiedza tiri vana vamwari tiri vanakomana nevanasikana vamwari nemweya chete muchidimbo akanga anawo muuzaru tiri nyeredzi iri kupenya tose pamwe chete tinoita chiedza kunyika asi ndiye mwanakomana wose anoratidza chiedza kunyeredzi dzose hareruya ndinomutenda mwari batsirai kusatenda kwangu pakupedzisira uyo akakwana akasvika zvino akasvika kuti aedzwe pazvinhu zvose sezvatingoriwo bhaibheri rakati akadaro akaedzwa sanoa akaedzwa samozesi akaedzwa sevamwe vose dai taiva nenguva yekuzvitsanangura nekukuratidzai asi hatina nokuti handisi kuda kutora nguva yenyu yakawandisa asi kuzvitsanangura nokukuratidzai akaedzwa nenzira imwe cheteyo satani haashanduri maitiro ake kunyangwewo namwari vanongoshandura mazera asi chii satani akapinda kumashure ikoko kumhuri yamwari yekutanga panyika hezvino izvi hama hanzvadzi musatadza kubata izvi satani akawana sei mhuri yokutanga hapana imwe nzira yaigona kuityora kunze kwokuita kuti shoko iroro rityorwe nokuti vakanga vakachengetedzwa seri kweshoko iroro dai aikwanisa bedzi kuwana pane gwanza rimwe chete ndiwo mawaniro aakaita chechi yose muzera rega rega yaakawana nayo mutendi wose akangovhura gwanza iroro zvakanaka ndinotenda kuti bhaibheri nderechokwadi asi handizvitende izvozvo hapo paaienda zvakaipa kwazvo asi hapo paakaenda shoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari zvino nyatsochengetedzai izvi zvino zvino iye pakupedzisira uyo aizouya akasvika uye akatozoedzwa sezvakangoita vamwe vose vakaedzwa zvinocherechedzai kuti zvinoshamisa sei kuti pose satani anorwisa sei zvimwe chete nguva imwe neimwe zvino akaedza kumupa chingwa chepanyama sezvaakaita Evha kana ukadya ichi wotora ichi kana chimwe chinhu atova nacho uye ndizvo zvaanoita kusangano rose ndizvo zvaanoita kumunhu wese anoedza kukupa zvinhu zvepanyama zvaunogona kutarisa pazviri uye zviri kutokuendesa kure saka tarisa chechi huru kwazvo iyi handiti vane mamiriyoni yakawanda kwazvo mairi chechi yedu ndiyo chechi huru samuguta saka yedu tina meya anouya kuchechi kwedu munoona zvese izvozvo mufundisi wedu ane digiri reddld phd kuti saka kuti saka anosungirwa kuva munhu akangwara mbrisita wekatorika anogona kuuyapo mufukidza chero nguva nemadhigiri ake ane mabhuku makumi matanhatu neanoraudzira aanofanira kuziva zvakanyanya sekuziva kwaunoita bhaibheri kuti awane dhigiri rake rekuvamupurisita saka usaedza kuenzanisa dzidzo zvakangofanana nenyika inogara ichiedza kuenzanisa usazvienzanise nezvinhu zvenyika usazvienzanisa nemachechi zvienzanise nebhaibheri ndizvo zvatiri kuita nhasi ndiro dambudziko nesu machechi ependekosta ndiro dambudziko nezvikwata zvevaimbi vedu uye nekuimba nevamwe vakadaro sevatinawo tiri kuedza kuita sehollywood hollywood inovaimira vhangeri rinobwinya pane musiyano mukuru pakati pekuvaimira nekubwinya maona hollywood inovaimira nehembe uye nevanariki nevanariketa nezvinhu svetuka svetuka asi mwari vanobwinya zvakaninipa mukuzvininipisa kwemutendi zvisinei nekuti haana chaanoziva zvakadini vanobwinya mukuzvininipisa kwete kuvaima muhollywood cherechedzai akaedza zano rake rekare pana Jesu zvimwe chete zvaakaita kuna Mozesi zvimwe chete zvaakaita kune vamwe vose akazviedza achazviedza pauri kukuita kuti ugamuchire chimwe chinhu chikuru kwazvo chinoratidzika zvinovaima zvino ndiyeuchidza panaimbovhima zvigwe magwe ndaizvionera baba vangu vaishandisa foji handizivi kuti imi mose munomboziva here imwe yematagi aya ekare aimbove pabhandhuri remashizha efodya yakamaunaniswa ndaiatora ndotora danda ndoboora buri mariri parukova chaipo paimbenge pachimhanyira gwe zvino ndaibva ndaboora buri imomo ndopfekera chitagi chefodya ipapo ndobva ndaroverera zvipikiri zvakarerekera mukati sezvizvi zvino gwe rinogara richitsvaga chimwe chinhu chinopenya uye saka kana mwedzi wabuda zvino iro rinomhanyira ipapo rakatarisa kumashure ikoko ndokupinza ruoko rwaro imomo kuti riitore zvino haraizoiregedza rakafanana nedzimwe nhengo dzechechi kunyange iye achiziva kuti abatwa hairegedze kana ndikadaro vanondibudisa musangano ndiko kungori kufa kwake ndizvo zvoga zvakanaka cherechedzai ipapo anobatirira pairi hairegedze zvino satani akaedza maitiro ake mamwe chetewo pana Jesu akaedza pane vamwe vose akaedza kumuita kuti adye chimwe chinhu chisiri chingwa cheshoko chakavimbiswa nokuti Jesu akati zvakanyorwa kuti munhu angararame nechingwa chete maona akaedza kumuita kuti amuteerere kunyange zvairatidzika sezvakanaka kwazvo zvaiita sokunge aigona kuzvipa zvokudya uye aigona kunge akazviita une unogona kuita chero nzira yaunoda zvakare unogona kuzvitora kana kuzvisiya chero chimwe chaunoda zvino dai gwe iroro raive nenjere dzakakwana dzekungo kuvhara ruoko rwaro zvakare raigona kurubudisa kunze zvakare asi harizviiti rinongoramba riri ipapo uye ndiyo nzira iyo vakristu mazhinji ezita anoitawo zvakare havadi kunzwa chinhu pamusoro paro havadi kuuya vorinzwa havana chavanoda nezvaro enda mberi wobatirira pazviri zvino munoona uchaona kuti chii chinoitika zvino cherechedzai vakaedza kumuita kuti adye chimwe chinhu kunze kwechingwa cheupenyu icho munhu wose anofanira kurarama nacho asi Jesu akagara neshoko rababa haana kurova Evha ipapo haana kumborova Mozesi haana kumborova chero mumwe wavo vose akarova mumwe akanga achizoratidza shoko rose munoona iye ndicho chikonzero akanga ari shoko asi Jesu akagara neshoko akaramba dzidziso yake yedzidzo yebhaibheri yekuseminari hongu changamiri chiedza chake chitsva chiitiko chake chakawedzerwa haana kukwanisa kuzvisundira pana Jesu sekuzvisundira kwaakaita pana Evha kuti amuratidze zviro kwazvo mwari zviro kwazvo mwari vangave mune izvi kana tikaungana toita wose mubatanidzwa wechechi yepasi rose chokwadi mwari vangavemo vanoda kubatana uye vanoda ukama hwehama navo kwete nenyika ukama pamwe nawo kunamata kuve kwavari ndizvo zvaakafira kuti umunamate senguva dzose kana asingakwanisi kuwana zvino tinoona kuti akakundikana Jesu akadzokera kwaari chaiko nezvanzi naJehovha zvino kana achiona kuti mutendi tarisai mutendi achiuya muzvikamu zvimwe chete izvi zvino mumwe nemumwe wenyu paanoona iye kuti uchagara nebhaibheri hongu ndinotenda bhaibheri handisi kujoina chitendwa nechimwe chinhu kunze uko ndichagara nebhaibheri uye sezvazvagara zviri kana asingakwanisi kukuita kuti utende kuti urarame chokwadi chaicho uye ugotenda shoko ndinoda kuti mucherechedze zvaakaita kuna Jesu kechipiri kana asati akuwana woti handisi kuzojoina kana chitendwa handisi kuzodaro ndiri ndakaberekwa ndakasununguka ndichagara naro ndichaita izvi izvo kana zvimwe munoona joina chechi uye uya ujoine uye chimwewo chinhu chakadaro akasakwanisa kwokuita kuti uite izvozvo zvadaro anobva azoita chimwe chinhu kwauri hama tarisa izvi kana akasadaro anobva akuendesa kuseminari yake kuti udzidziswe nevadzidzi vake iye vebhaibheri munoona uko satani ari mududziri mazuva ezvishaviso akapfuura vanhu avo vari izasi uko ndine zvakanaka iboka rakatsauka ivo havasi munoona anokutumira ikoko unogona kuti chimbomirai zvishoma mabranam kwechinguva chishoma zvino hongu ngatimbomirai kwechinguva chishoma munoona unoti zvino iwe haushafanira kudaro here hatisi kufanira kudaro here kwete changamiri asi Jesu akati kana iwo mweya wezvokwadi wauya munoona uchaunza zvinhu izvi zvandakadzidzisa kundangariro yenyu shoko uye uchakuratidzaiwo zvinhu zvichauya yeyo chechi yakazadzwa nomweya zvemazviro kwazvo zvino inogara neshoko inoratidza shoko mwari panyika maona havadi chero mudzidzi webhaibheri nokuti shoko ravo harina dudziro yepakavanda vanodudzira shoko ravo vomene nokurisimbisa nokuriratidza kuti ichokwadi Cheche Methodist vakakudza kuti haungagamuchiri mweya mutsvene sezvavakaita nezuva repentecost. Wakambozviteerera here? Zviro kwazvo kwete. Wakaramba uchifambira mberi ukaona mweya mutsvene zvakadaro. Nokuti ndaikurukura hangu hutatu nemushumiri webaptist umwe usiku zvino ndakamuudza kuti aingova matauriro. Uye saka takazoona akati mumwe mushumiri muduku ikoko anobva kuseminari akati asi vaBranham muri kuedza kuita kuti vanhu vatende chinamato chevaapostora. Ndakati zviro kwazvo ndicho choga chiripo. Uye akati changamire makaenda kuchikoro kupi? Ndakati pamabvi angu hama kwete kune munoona. Ndipo pandakawana kwete dzidzo yebhaibheri asi pamabvi. Ndikati ndipo pandakamuwana. Iye ndokuti vaBranham rubhabhatidzo rumwe mutsvene serwavakawana pazuva repentecost munoedza kutaura kuti nderwanhasi. Ndikati bhaibheri rakati changamire kuti Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ndakati aiva Jesu Kristu akauya nezuva repentecost. Oh hongu kwete mumwe chete. Nechinguwana ndichakumbira Baba vachakutumirai mumwe munyaradzi anova mweya mutsvene kwechinguwana, uye nyika haichazondionizve ini zvakare, asi imi muchandiona nokuti ndichava nemi kunyange mamuri kusvikira kumagumo magumo enyika. Ndikati hongu ndiye akauya nezuva repentecost. Hongu changamiri akauya akagara mavari. Cherechedzai, ari muchimiro chemunhu wemweya mutsvene. Jesu Kristu ari muchimiro chemunhu wemweya mutsvene sekunzwisisa kwatinoita umwari. Zvino cherechedzai, Satani akanga asingadi dzidzo yake yebhaibheri, dzidzo yebhaibheri. Zvino murume uyu akati kwandiri akati vaBranham akati ndinokupai kunzwisisa kuti ndinobva kune chimwe chikoro uye takadzidziswa. Ndakati ndinonzwa chirongwa chenyu nguva dzese. Maona akati tinodzidziswa ikoko. Akati rubhabhatidzo rwavo rwumweya mutsvene rwakanga rwuri rwevadzidzi chete. Ndakati bhaibheri rakati kwaivapo vane 120 mukamuri yepamusoro. Ini ndikati zvino ndiani ari kutaura chokwadi, iwe kana kuti shoko? Ini ndikati uyewozve zvakare Firipi paakadzika zasi akandoparidzira vaSamaria uye akavabhabhatidza muzita raJesu Kristu, asi mweya mutsvene wakanga usati wauya pavari nazvino, nokuti Petro akanga ane makii acho. Saka akatumira kuJerusarema ndokunotora Petro uyo akauya zasi akaisa maoko pamusoro pavo. Zvino mweya mutsvene ndokuuya pamusoro pavo, bhaibheri rakati mweya mutsvene. Ndakati ipapo Petro nechiratidzo ane makii akaenda kumusoro kumba kwaKoniriyo mabasa 10 makumi mana namapfumbamwe. Zvino achiri kutaura mashoko aya, mweya mutsvene wakawira pamusoro pavo, nokuti vakavanzwa vachitaura nendimi uye nokuprofita vachikudza Mwari. Petro akabva ati, tingadzivisa mvura here kuti ava varege kubhabhatidzwa tichiona kuti vagamuchira mweya mutsvene sezvatakaita pakutanga? Zvino akavarayira kuti vabhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu. Tinoona kuti makore makumi matatu gare gare Pauro achipfuura nemumhenderekedzo dzekumusoro kweEfeso ndokuwana vamwe vanhu mabhaptisti vaive nerubutsiro rukuru. Zvinhu zvikuru zvaitika ivo vachidanidzira vachirumbidza Ishe. Zvino Pauro akashanyira chechi yakanga ichipinda vanhu vangaita 20 uko Akwira naPrisira vakanga vachipinda musangano, uko Aporo gweta rakatendeuka achiratidza nebhaibheri kuti Jesu aive Kristu, uye vaiva nemufaro mukuru nemusangano mukuru. Pauro achipfuura nepo akauya nepo mushure mekunge iye Ishe vakamudzikinirwa kubva mutorongo nekuda kwekudzinga mweya dhimoni kubva mumuuki. Zvino akauya neikoko mubasa raShe uye ndokuenda kunonzwa musangano. Zvino akati murume uyu munhu mukuru zvakanaka, asi akati makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda? Aitenda kuti wakaugamuchira pawakatenda, asi akati makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda? Akati hatizivi kana kuine chinonzi mweya mutsvene. Akati saka wakabhabhatidzwa sei? Ndiwo wakanga uri mubvunzo. Akati takabhabhatidzwa nemurume mumwe chete akabhabhatidza Jesu, Johani. Isu takabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani. Maona akati Johani akabhabhatidzira kutendeuka bedzi, kwete kukanganirwa kwezvivi. Johani nokuti gwayana rakanga risati raurayiwa. Akati Johani akabhabhatidzira kutendeuka kuti mutende kuna iye aizouya, kuna Jesu Kristu. Uye pavakanzwa izvi vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, uye Pauro akaisa maoko ake pamusoro pavo, mweya mutsvene ndokuuya pamusoro pavo, ivo ndovoprofita nokutaura nedimi makore makumi matatu akazotevera. Ini ndikati kunze kwazvo unotenda bhaibheri here? Akati zviro kwazvo. Ndakati Petro nezuva repentecost apo izvi zvose zvakanzwika kure, uye vose vaidanidzira vachirumbidza Mwari vakati varume nehama, chii chatingaita kuti tiponeswe? Petro akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi, uye muchagamuchira chipo chomweya mutsvene, nokuti vimbiso dhenyu nokuvana venyu uye nekune avo vari kure, kunyange navose vachazodanwa naIshe Mwari wedu. matenga nenyika zvichapfuura, asi shoko iroro haringakundiki. Imi mapendekosti, hamuna kuteerera kumethodist, baptist kana presbyterian, mukaziva kuti izvozvo zvaiva zvichizvarwa choga choga, uye makashingaira muchipinda mazviri. Zviro kwazvo, zvino chingoregai kumira kushingaira ipapo chete, chingorambai muchishingaira munoona. Ndipo apo mamethodist akakanganisira, vakashingairira mukucheneswa asi ndokumira. Lutheran akashingairira kupinda mukururamiswa ndokumira, munoona. Zvino yakazviita sangano, ipapo ndipo painofira, ndiwo magumo ayo, ndizvo zvose zvayo. Tarisai zvino, tichikurumidza kunopedza, kana mweya wezvokwadi wauya, uchakudzidzisai zvinhu zvose, chero zvipi zvandakakudzidzisai. Oh, ini zvangu. Wakatakura ndangariro yose kwamuri, izvo zvandakareva kwamuri, uchiunza kwamuri ndangariro dzose, uye achakuratidzai zvinhu zvinouya, achasimbisa shoko rose, achisimbisa shoko nezviratidzo zvichitevera. Zvose zvakavimbisa, izvo Mwari vakavimbisa mubhaibheri, kana mukasiya zvitendwa zvese nezvimwe zvese uye mobatirira pashoko, Mwari vanosungirwa kuchengeta shoko ravo. Uye saka pavakaita izvi, shoko rinozvisimbisa. Havadi mumwe munhu kuti ataure kuti saka mazuva ezvishamiso akapfuura. Ndiani munhu iyeye anondiudza kuti mazuva ezvishamiso akapfuura? Apo ini ndaimbova bofu. Hareruya, ndakamborarapo vana chiremba vakandipa maminitsi matatu ekurarama. Zvino ndiri kurarama nhasi. Vangandiudza zvakasiyana sei? Ndaimbova nhengo yechechi inodziya. Zvino ndakazadzwa nemweya mutsvene. Mwari havatombodi chero mududziri. Mweya pachawo unova shoko unoridudzira kuti rive chokwadi. Kana munhu akashinga kumira uye oritora, vanozvidudzira ivo pachavo. Vaedze imwe nguva uye ugoona kuti hazvisizvo here. Usateerere kune zvinotaurwa nemumwe munhu. Ita zvakanzi naMwari uite. Zvakanaka, unoti ndinoita izvi? Zvakanaka. Korimwe shoko rose, shoko rimwe chete rinodambura ngetani. Ndipo hapo machechi anogara achikundika pangetani iyoyo chaipo. Vanoita sangano vounganidza chinhu chacho pamwe chete, vobva vagadzira sangano guru. Varume ava vanouya pamwe chete, baba vatsvene nhingi nhingi nachiremba bishopi nhingi nhingi. Uye chii chinhu chekutanga chaunacho? Hezvo kaizvo, unofira ipapo. Tichazviratidza nezvisikwa uye neshoko kana Ishe vachitendera maminitsi mashoma. Zvakanaka, kuunza kundangariro. Vanosimbisa shoko rimwe nerimwe uye tinorarama naro. Hareruya, rarama naro. Munhu achararama neshoko rimwe nerimwe, shoko rimwe nerimwe rakasimbiswa. Jesu akati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Zvichatevera avo vanotenda. Ribate, Mwari vanorisimbisa kuti ichokwadi. Apo maseminari nevadzidzi vebhaibheri vakafemerwa naSatani vanoti haukwanise kuvimba naro. Ndezvo vaapostori, mazuva acho akapfuura, hakuna chinhu chakadaro. Zvakangoitirwa vaapostora chete kuratidza evhangeri ipapo. Tava nevanhu vakadzidza nhasi, vakanga vane dzidzo iri nani panguva iyoyo kupfuura yatinayo zvino. Ndiudzei chero chechi inogona kuuya nazvo Sanhedrin iya. Apo vana baba, vana baba, vana baba, vana baba, vana sekuru vavo vaifanira kuuya vari vaprisita kumashure kwavo. Shoko rimwe rakatsveyama imomo mubhuku iroro, kana kuti ivo, handiti ivo vaizovatema nematombo nokuda kwazvo. Vaifanira kuzviita nemazvo chaimo, asi vakapotsa kuona chacho chakakosha cheshoko parakauya, upenyu. Ndosaka vakapomerwa uye vakanzi vashandi vaSatani. Munoona, izvozvo hazviratidzi shoko raMwari. Kana mudzidzi weseminari akakudza kuti mweya mutsvene hausi wanhasi, uye zvinhu izvi, zvinhu zvose izvozvo zvekupodza kwaMwari ndezverimwewo zuva, munoona, hachisi chadzera chinobva kuna Mwari. Ichadzera chinobva muchitendwa. Ichadzera chiri kubva kune dzidziso iri kunze kweBhaibheri. Bhaibheri 13:8 yakati ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Mutsvene Johani 14:12 yakati uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaitawo. Zvino uchabvisa sei shoko iroro kubva ipapo? Uchawedzera sei chimwe chinhu munzvimbo yaro? Unodambura ngetani yeupenyu. Munhu anorarama nechingwa choga, chingwa nokusingaperi anorarama nechingwa ichocho. Panyama anorarama nechingwa ichi. Hezvo zvingwa zviviri. Mweya mutsvene, mweya mutsvene uri mauri unoti ameni kushoko rose raMwari. Kana uri mweya mutsvene, zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Zvino ichi chikamu chinodzimba. Amai vaipota vachindipa mafuta epfuta ndichiri mudiki, uye ini ndinovenga munhu wechinhu ichocho. Nazvino maona, takarerwa tiri varombo, uye amai vaikwatisa matehwe enyama vonyungudutsa mafuta. Taiawana zasi uko kubva kune hanzvadzi yechikuru inonzi Goodwin, yaiva nebhekari zasi uko, uye vaibheka nyama yenguruve nezvimwe vobuditsa mumafuta. Taitora upfu totora mafuta iwayo nezvimwe togadzira chimodho chedu, uye taidya zvisina kunaka. Ndosaka taiva tichirwara nekushaya chokudya chinovaka muviri nezvimwe zvakadaro. Denda. Asi amai ipapo manheru emugwera wega wega. Isu takanga tisingawani mhando yechikafu chaicho. Saka vaitiita kuti tose titore chikamu chikuru chemafuta epfuta. Uye ini ndaingobata mhuno yangu ndoridza mhere ndoti amai anondirwarisa kwazvo. Vakati kana akasakurwarisa haana kana chakanaka chaanokuitira. Saka pamwe izvozvo zvichashanda nenzira iyoyo zvino sei. Ndichakubvunzai chimwe chinhu. Ko murume kana mukadzi anozviita akazadzwa nomweya mutsvene unova shoko, ndizvo here? Uye ungava sei nyama yemweya mutsvene iwoyo wakakuita chikamu chawo kuti uratidze evhangeri yezera rako uye woramba shoko rawakanyora? Handina basa kuti wakanaka sei. Handiti ndinogona kukuendesa kuAfrica kune mahotentot ikoko ndiko kuratidza upenyu husingagoni kuraramwa nemukristu. Kunyange dai aizobatwa muupombwe kana mumwe wevakadzi asati aroorwa, mukadzi wechidiki anofanira kutanga aongororwa umandara hwake. Kana akawanikwa aine mhosva, anofanira kutaura kuti murume upi akazviita, uye vose vanourayiwa pamwe chete. Ko dai zvaiitika muUnited States, ndiani aizoviga zvitunha zvose? Maona, saka hezvo kaizvo munoona. Uye iwo mahedheni onai hunhu, munoona. Saka haugone kuzviedza naizvozvo. Hama yedu yechiindia iri pano inogona kukudza zvino. Vana Mahomedi zvichida vanorarama upenyu huri nani kupfuura hwatinofunga nezvavo. Asi chii ichocho? Ishoko rinoedza. Vafarisei vavo vaive vakazvininipisa zvakapetwa kaviri kudarika Jesu. Akafamba achiparadza machechi avo nokuvakandira kunze nokuvarovera kunze nezvimwe zvose zvakadaro. Zvino muprisita ane umwari wekare uyu, munoziva nhai, uyo aiva dai ndainge ndiine musangano ndichimupikisa mangwanani ano ndaiti, ndiani akauya kwauri pawairwara akakunamatira? Muprisita uya wekare ane umwari. Ndiani akakweretesa baba mari iya apo zvirimwa zvavo zvakaramba? Muprisita uya wekare ane umwari. Ndiani akakukumikidza kuna Mwari kuitira upenyu hwekushumira? Muprisita uya wekare ane umwari. Ndianiko pawaive uri mujeri akauya kuzokushanyira? Muprisita uya wekare ane umwari. Uye mupanduki wechidiki uyu anonzi Jesu, chii chaanoita? Akadaidza mufundisi wako kuti nyoka. Munoona? Hazvisi zvezvibereko, zvinoitwa neshoko. Munhu haangararami nemuchero chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Uye akanga ari shoko iroro, vanongotadza kuriona. Ndizvo zvaaifanira kuita. Havana kukwanisa kuzviona nokuti vakanga vasina kutemerwa kuti vazvione. Akati, hamugoni kuuya kwandiri, tarisai maJudha iwayo anonzwisa urombo. Meso avo aive akapofomadzwa. Chokwadi, akazviita. Akavapofomadza pachake. Fungai kuti zvaizonge zvakadii kunge wakapofomadzwa. Unofanira kunge uri kutotenda Mwari nokuda kwemeso aunawo pagwaro. Zvino cherechedzai. Zvino iye akanga ari shoko rino. Zvino mushure meizvi akaedzwa. Kuedzwa kwaJesu zvino tiri kupfuura nemune izvi. Munoona, hazviratidzi shoko kana chero munhu achiti. Saka zvaive zverimwe zera, nokuti Bhaibheri rakati ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ko mweya mutsvene uri mauri ungati wakazadzwa nomweya mutsvene sei? Zvino ndingakurwadzisai zvishoma here? Zvakanaka here? Simudzai maoko enyu, hamuzondipengera. Kana mukadaro munofanira kudaro. Ko imi madzimai mune vhudzi rakagerwa, mungandiudza sei kuti makazadzwa nomweya mutsvene? Shoko rimwe. Oh, ndakataura nendimi. Izvozvo hazvina mutsauko wazvinoita. Ndakaona n'anga dzichitaura nendimi, dzichidudzira, dzichidanidzira mumweya, dzichitamba mumweya. Ko iwe murume ungazviti uri musoro wemba sei? Worega mudzimai wako achipfeka zvikabudura nekuenderera nenzira yaari, muchizviti muri maKristu. Ko imi vafundisi mungambotarisana sei naMwari muine chinhu chakadaro, musingasimuki uye muchizvipikisa? Haugone kuvaita kuti vazviite, asi ukasvika pakuparidza chaizvozvo, hauzoviwe museminari kwenguva yakareba kwazvo kana neboka. Uchatofanirwa kunge uchiwana rubatsiro kubva kune imwewo nzvimbo. Tichapinda mazviri munguva pfupi, Ishe vachitendera. Maona. Asi hezvo kaizvo, musadaro. Handireveri kukurwadzisai, ndinokudai, ndicho chikonzero. Dai wanga uchierera uchidzika nerwizi uye nokuona kuti wave kunonyura, ndinenge ndiri muchinda asingabatsiri ndoti, saka iva munhu akanaka mudikani. Zviri nani uvayambire? Ndizvozvo, vaudze. Sezvo ndakataura umwe usiku, kana ndiri muKristu, ndinofanira kubatanidzwa nemunhu wese muBhaibheri. ndakatomira naNoa uye ndichiparidza naye mumazuva ndokuyambira vanhu ndizvozvo chaizvo ndakatomira pagomo rekameri ndiri ndoga naEria ndakatomira pakarivhari ndokuroverwa kune zvandiri uye nepfungwa dzangu pachangu pamwe naye asi zvino zvakare ndakamuka pamwe naye paista ndakunda zvinhu zvese zvese zvenyama zviri zvenyama yezvenyika ndakasimudzwa pamusoro pazvo ndiri maari cherechedzai hazviratidzi shoko zvino kwete hazvirisimbise zvino asi kana ukatenda shoko mwari vacharisimbisa pachavo sezvavakaita pano muna jesu chingwa cheshoko chinoreva nguva dzose kuti chidyiwe uye munhu haangararami nechingwa sechingwa ichi choga asi neshoko rimwe nerimwe saka ndicho chingwa cheshoko chengetai izvozvo mundangariro ichi ndicho chingwa icho chechi yakadya kudarika nemuzera rega rega chakanga chiri mana yakavanzwa ingori yemukundi chete zvakazarurwa yakataura kudaro zvino handina nguva yekutsanangura chinhu chese ichi nekuti pamwe ndine mamwe maminitsi makumi matatu asi tarirai apo tsvene apo mana tsvene yakadonha kubva kudenga yaive mufananidzo womweya mutsvene munobvumirana nazvo mwari vakaudza mozesi kuti abude ondotora omeri izere nayo oiisa munzvimbo tsvene-tsvene nokuti kana vasina kuiisa munzvimbo tsvene-tsvene inobva yaora ndizvo here honye dzaipinda mairi zvino vakati asi uiise munzvimbo tsvene-tsvene muomeri iyi kuti chizvarwa chega chega chiri kuuya mushure meuprista ihwohwo kana munhu asvika pokuenda kunova muprista kunoshumira shoko chinhu chekutanga chaanoita mushure mekunge agadzwa kupinda otora chanza chizere chemana iyoyo yepamavambo oidya ndizvo zvaive zvichimiririra chiedza chiya chiri muruoko rwake muzera idzva rechechi richiratidza chiedza chake mana uye munhu chete anokunda zvakakwana munhu anonyatsogara pasi worasa zvimwe zvose parutivi kunze kweshoko uye shoko ndiro mana iyoyo ini zvangu ndijesu munhu achararama neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo mamwari ndiyo mana yakavanzwa yemukundi yakachengeterwa mumwe nemumwe mumwe nomumwe kuitira uprisita humwe nehumwe hwaiutevera zvikoro zvedzidzo yebhaibheri kare zvakatsinhanisa chinhu chakaropafadzwa ichi nendiro yemuto ndizvozvo chaizvo hongu changamiri sezvakaita Isau zvino Esau pahunhu akanga ari munhu ari nani kupfuura Jakobho asi akanga asina kuremekedza udangwe hwake hwaiva shoko vangani vanozviziva kuti udangwe hwaive shoko vindiso mwanakomana wedangwe asi akanga ari murume akanaka murume ane hunhu hwakanaka zvakafanana semukristu wezita nhasi munhu akanaka aisanyepa aisaba aive akanaka kuna baba vake aita zvinhu zvose izvi asi munoona udangwe hwake akati akanga asina basa nahwo izvozvo zvinoita mutsauko wei ini ndiri muisraeri zvisinei munoona ndinobva kwairi zvisinei asi hwaive udangwe hwake hwaiverengwa munoona hwake hwepanyama hwaive hwakanaka asi hwepamweya hwese hwaive hwakaipa saka ndizvo zvazviriwo nhasi muto wacho kusanganisa chechi nenyika pamwe chete zvimwewo zvechimwe nechimwe chazvo mapati emakasa madhanzi mhando dzose dzekuenderera muchechi vakadzi vane bvudzi pfupi vakapfeka zvikabudura saka unoti hama Branham chimboriiko chinhu chidiki icho ndiro rimwe remashoko acho nokuti bhaibheri rakati zvakaipa kuti mudzimai agere bvudzi rake ndizvozvo kana akadaro achapinda sei maona chingobvunza chero muparidzi anokuudza kuti shoko rinotaura kudaro munoona anozvidza musoro wake anozvidza murume wake anofanira kurambwa ndizvozvo chaizvo nokuti uyo achagera bvudzi rake ngaave urwewo asvuurwe munoona zvinoratidza kubudikidza naizvozvo kwete rakangoguswa mwari havaridi nenzira iyoyo ndivo vaya vepakati nepakati usaite dambe naro rigere rese kana kuti risiye richikura ndizvo zvakataurwa namwari chero mushumiri weevhangeri anoziva kuti ichokwadi zvave kuti uchazvitaura here kana kuti kwete asi ndicho chokwadi maona saka zvinobatsirei kana iwe uchizoita zvimwe zvese uye wosiya izvozvo zvakadaro chii pane zvishoma-shoma zvemaitiro enyika mauri uchiedza kuita zvishoma semamwe machechi ndipo chaipo apo Israeri yakapinda mudambudziko ndipo pavanofira ndipo pakapinda Adhamu mudambudziko ndipo pakapinda vamwe vese mudambudziko shoko rimwe chete bedzi ndizvo zvoga zvazvinotora kungwa imwe chete muto wakasanganiswa nenyika vamwe venyika vamwe vekuHollywood vamwe vemuchechi vamwe vevadzidzi vebhaibheri zvino chii chamunacho cherechedzai kana satani akakunika pano zvino achaedza zano rake rechipiri rokuita kuti usatenda shoko achazo uye woenda kuseminari achaedza zano rinotevera zvino apa ndipo paunoda kunyatsongwarira zvino imbogara kwemamwe maminitsi mashanu pachikamu ichi kana uchida anobva akutambidza chinhu chemweya ndichadzoka kune zvese izvi tisati tavhara anoita munoona kana akasakwanisa kukuedza kuti ubve pashoko kwete ndichagara neshoko anobva akupa chinhu chemweya. Akati, rega ndikuudze, iwe enda kumusoro kunosvetuka uchibva patemberi, wounza kumusoro, munoona, woratidza vanhu kuti unogona kuita chimwe chinhu chemweya. Vakomana akavawana ipapo. Zvino, tarisa izvi, izvi ndizvozvo. Tarisa paunosvika kumagumo, paunouya muedzo uyu. Pamwe, angangorega vamwe venyu vachitaura nendimi, muchifunga kuti munawo, maona, kana kuti anogona kutokuregai muchiprofita. Kunyangwe zvisiri neshoko. Ndakaona vanhu vachisimuka vachiprofita vachipesana neshoko sezviri kumabvazuva uchibva kumadokero. Maona, ishoko raunorarama naro, izvozvo zvipo zvemweya. Satani anogona kungozvipa zvakawanda, zviro kwazvo, hazvina kana chinhu chimwe chazvinoreva. Jesu haana kuti here, vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro vachiti, Ishe handina kuprofita muzita renyu here, muzita renyu ndakadzinga madhimoni, ndakaita mabasa makuru, ndange ndiri munhu mukuru musangano, ndakaita zvinhu zvese izvi, zvinhu izvi. Iye achati, ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama. Kusarurama chii? Chinhu chaunoziva kuti chakarurama uye wochibvuma asi worega kuchiita mwoyo mako. Kana ukaziva kuti Bhaibheri rinodzidzisa chimwe chinhu uye worega kuchiita, ndiko kusarurama. Zvino Dhavhidhi akati, kana ndikavanza kusarurama mumwoyo mangu, Mwari havanganzwi munyengetero wangu. Ndicho chokwadi here? Ndiro Bhaibheri here? Zvino zvirokwazvo haungakwanisi kutsamwira izvozvo, munoona. Jesu akati, vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro uye voti, ndakaita zvinhu zvose izvi uye ndichati, ibvai imi vaiti vezvisakarurama. Zvimwe chete nezvakaitwa naAdhamu. Adhamu akati, Ishe ndakaita izvi ndikaita izvo, asi shoko rimwe, munoona, shoko rimwe rakazviita. Ndizvo chete zvazvinotora kungorega kuteerera shoko rimwe chete. Hongu, pamwe kuprofita zvinopesana neshoko, asi zvino panguva yaane chipo chemweya ichi, anobva abatikana kwazvo neruzha nekuyevedza kwacho. Kubwinya kuna Mwari. Ndakanamatira nhingi vakasimuka ndokufamba vachienda. Hareruya, ndinogona kutaura nendimi, uye mumwe munhu akadzidudzira ndezvechokwadi chokwadi. Pauro akati, ndinogona kutaura nendimi sevanhu nengirozi, uye zvakadaro ndisiri chinhu. Ndinogona kuva nokutenda kwokufambisa makomo, uye zvakadaro ndisiri chinhu. Ndizvo here? Asi munoona, achakupa izvozvo. Oh, vanhu vePentecost, ndinokudai, kana kuti handaizova pamwe nemi, ndipo pamakakundikana, munoona. Tarisai shoko, kwete chipo. Tarisa mupi, tarisai uko, tarisai uko kwachinobva, munoona. Akabatikana kwazvo, ari kutamba mumweya vakomana, chinichoga, ane vanhu vakawanda kwazvo vakamupoteredza, uye munhu wose achimudana pano neapo. Zvino anokanganwa shoko. Oh, unofarirwa zvikuru chero bedzi uchingogara kure neshoko iroro. Asi iwe pinda mushoko iroro pane imwe nguva. Tarisa kuti ndiani achashanda pamwe newe zvino. Maona, tarisa zvinobuda ipapo. Tichasvika kune izvi mune chimwe chinhano chezvisikwa munguva pfupi. Munoona, tarisa kuti ndiani. Ndiani anokuda zvino? Hapana anokuda. Oh, musave nechekuita nazvo. Serimwe boka rakaungana pamwe chete pano mashono mashoma apfuura kwave kundisvibisa. Chero mushumiri anouya muguta wevhangeri rakazara, aizondidana muguta kuti ndizonamatira varwere vavo, aizodzingwa zvachose mubato ravo. Zvakanaka, nokuti ndinonamatira vanorwara. Zvakanaka, usazvinzwa. Vanodaro, uye hero iro shoko rakasimbiswa. Ndizvo zvimwe chete zvavakaita naIshe wedu. Ndizvo zvimwe chete zvavakaita nemunhu wese muzera roga roga. Ndizvo zvavakaita naLuther, Wesley nevamwe vose. Ndizvo zvavakaita newe pakutanga. Zvino wakadzokera kumatope mamwe chete wakabuda maari. Cherechedzai nzira yacho. Yagara iri nzira imwe chete. Hazvina kumbokundika. Satani anoita zvimwe chetezvo. Iye zvino anobatikana kwazvo neruzha rwezvinoyevedza nezvimwe zvakadaro. Kusvikira ini zvangu haatombotereri kushoko. Oh, hama, hama nhingi nhingi vakati nhingi nhingi, uye ndinofanira kuenda nechekuno uku ini, munoona, akatongobatikana kwazvo haatombocherechedzi. Ringave riri shoko kana risiri shoko, hapana mutsauko wazvinoita. Vamwe vose vakati zvaive zvakanaka, saka iro harina mutsauko warinoita. Sangano rinoti, vakomana, unazvo, usaite kuti mumwe munhu akuudze. Une chii? Maona, cherechedzai. Satani akambova kunyange kareko, tarisai munzvimbo imwe iyi, akaputira shoko kunyange pane zvemweya izvi, zvaakaedza kuti Jesu aite zvemweya. Munoona, kuva nezvemweya. Kodai Jesu akamuteerera. Maona, akati, zvino mirai, unoda kugara neshoko, unoda here? Unoda kugara neshoko here? Akati, zvakanyorwa zvichinzi, aizorayira ngirozi dzake pamusoro pazvo chero nguva yaunoroyera tsoka yako padombo dzichakusimudza. Asi akanga asiri kuroyera tsoka yake pane chero dombo. Maona, tarirai, kodai kuri kunzi akazogara nazvo. Iye, macherechedza here? Handina kumboti akataura shoko, akariputira. Akariputira sekuisa icing pakeke ndokurifukidza rose, kuriisa pendi chena. Munoona, rakanga risiri panzvimbo yaro chaipo. Ndizvo zvavanoedza kutaura nhasi vachiedza kuripenda nependi chena, asi haukwanise kuita kuti zvifambirane nemamwe magwaro ose. Rinofanira kuva zvese Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Munoona, zvisinei nekuti ishoko rakawanda sei raunoedza kuputira, izvo hazviiti. Rinofanira kutaurwa nenzira yaakaritaura nayo. Zvino kana rataurwa nemazvo, anorisimbisa kuti rive saizvozvo muupenyu hwako. ndiwo mazirirwa muchaitwa nevanhu vese kuti muri tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa naMwari. Tsamba yakanyorwa ndiro Bhaibheri iri, ndizvo here? Tsamba iBhaibheri, uye uri Bhaibheri rakanyorwa richiratidza shoko ravo, munhu uya akakwana zvakare muna Mwari. Asi Jesu akati, zvakanyorwa zvakare maoni. Asi cherechedzai, Eva panguva imwe chete iyi akabatikana nekunzwisisa kwake pane zvemweya, aive nechiitiko chedzidzo yeBhaibheri. Dzidzo yake yakanga yakakwirira kupfuura chero mudzidzi weBhaibheri munyika panguva iyoyo. Munoona, akanga akabatikana kwazvo, haana kuzviziva. Aiziva kuti akanga ane chimwe chinhu icho Adhamu akanga asina kumbova nacho. Zvimwe mudzimai aizokwanisa kuva mutongi wake zvino, nokuti aiziva zvakawanda pamusoro pazvo Adhamu wake. Tarisai zviri kuitwa navana Adhamu vavo nhasi. Aiziva zvakanaka kubva kune zvakaipa. Dzidzo yakanaka yechokwadi, ndizvozvo chaizvo. Akanga ane dzidzo yakanaka kwazvo yezvokwadi, iyo yaakanga asingambozivi kumashure, uye yaiva zvokwadi yaMwari. Asi akanga afa nekutyora shoko hongu, akawana dzidzo yake zvakanaka. Naizvowo seminari inokupawo chiitiko chedzidzo yeBhaibheri zvokuti unogona kutaura munhu wese wemutestamende yekare kana itsva, asi ngwarira zvauri kuita kana zvikasatyora shoko iroro ipapo chaipo. Kana ukangoti zvakanaka ndezvaivavo, kwete, ndezvako, ani naani anoda. Maona, maona, ngwarira. Oh, zvaiva zvechechi kare, ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Akanga ane dzidzo yakanaka, asi akanga akafawo muchivi nemukudarika. Zvino zano raSatani rechitatu tichasvika pariri nekukasika, nokuti hatidi kutora imwe nguva yakawanda kupfuura yatinayo, zvichida mamwe maminitsi 15 kana 20. Kana muchida kusvika kwakadaro, cherechedzai zano rake rechitatu zvino, wake kana muedzo wake wechitatu. Kana mimwe ikakudikana, uyo haungadaro, munoona. Iye zvino anokupa chinzvimbo muchechi, sezvaakaita Jesu. Ndichakupa nyika, iwe uchave mambo, ndichakuita dzose ndedzangu, saka ndinoipa kwauri. Ndiana anogona kuita munhu mushumiri? Ndiana angapa munhu chipo nekuisa maoko paari? Mwari vakaisa muchechi. Maona, onai kumonyanisa kwavanoita shoko. SaEva zvino nekuziva kwake kutsva ruzivo, aive aisa Adhamu pakuita kwake. Aigona kuita zvaaida, munoona, paakangoita kuti Adhamu azvigamuchire. Uye asi paakauya kuna Jesu, haana kuzvigamuchira. Akati, ibva shure kwangu Satani. Nemamwe mazwi, regaindirege kuritaura zvisizvo, asi ndingowedzera izvi pariri. Zvakanyorwa zvichinzi, munhu wose achararama neshoko rimwe nerimwe raMwari, kwete zvaungarongerwa nevanhu. Ndichakuita mutariri mukuru, mukuru wechechi, kana mudhikoni, kana kuti ndichakuregai muchiridza piano, hanzvadzi. Munoona, kurongerwa kwese uku, uri munhu ane mukurumbira kwazvo, uye tinoda chipo chako muchechi medu. Munoona, uya kushoko. Mudzimai aigona kumutonga kana kumudzidzisa. Zvakafanana neboka ranhasi, ndiwo maitiro avanozviita nhasi, kuzova DD mukuru wedunhu, mutariri, maneja wedunhu, kana zvimwewo zvakadaro. Zvakasiyana sei naJesu? Akagara neshoko. Zvino maminitsi mashoma anotevera ndinoda kuratidza zvinhu zvose izvi kuti ichokwadi. Munoona, nezviri zvisikwa neshoko, ndounza izvi pamwe chete. Izvi zvinoratidza kuti aiva shoko rakaitwa nyama kuitira chingwa. Akanga ari shoko rakaitwa nyama, nokuti akaratidza chii? Shoko chete. Kana uri tsamba yakanyorwa, unoratidza shoko chete, kwete zvinotaurwa neseminari, zvinotaurwa nemumwe womunhu, zvinofungwa namuzvare Jones pamusoro paro, zvinofungwa nachiremba ningi pamusoro paro, asi zvakataurwa naMwari pamusoro paro. Regai shoko remunhu wese rive renhema, uye rangu rive rechokwadi. Ani naani achatyora mudukusa wemirayiro iyi, uye ogodzidzisa vanhu zvakadaro? Ani naani achabvisa shoko rimwe kubva mubhuku iri, kana kuwedzera shoko rimwe kwariri? Munhu angararami nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari rarama nokusingaperi neshoko iroro. Sekufanira kwaunoita kuti uve nezvinhu zvakafa zvaunorarama nazvo, unofanira kuva naKristu kuti urarame naye pano, kana kuti unofa. Uye Kristu chii? Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakazoitwa nyama rikagara pakati pedu. Uye iwe uri tsamba imwe cheteyo yakanyorwa, imwe yerimwe zera, uye neimwe yerimwe, kuve chiedza chinguva iyoyo, asi vanotadza kuzviona, unochiratidza chete. Vamwe vakagadzirisa, kunyange zvazvo mune chimwe vakangokundikana pane pfungwa imwe, asi iye haana. Uye sezvandataura muna zvakazarwa 22:18, akati ani naani anowedzera kune iri. Zvino nyatsotarisisai zvino, Mateo 24:24 ndiyo yakakomba kuti iwo potse mumazuva ano ekupedzisera, Jesu akati vasanangurwa chaivo vaizonyengerwa nechinhu ichi. Tarisai mweya yacho. mumazuva ekupedzesera zvino gwaro iroro rinofanira kuzadziswa munozvitenda here zvino zvaive mumazuva ekupedzisira vasanangurwa chaivo vakatemerwa vakasanangurirwa kwazviri vaizonyengerwa zvakanyatsokwana zvinoenderana kwazvo nemagwaro uye zvinoratidzika zvakanaka uye zvakajeka zvokuti haugone kuone kukanganisa mazviri zvakadaro vasanangurwa bedzi ndivo vachazvipukunyuka zvino ndizvo zvakataurwa najesu munozvitenda here zvaigona kunyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira handiti magwaro chaivo akakwana unogona kuzviona neziso renyama asi munoona handizvo jesu vafarisei vavo vaiva negwaro iroro rakangokwana sezvaraigona kuva asi nedudziro yavo pachavo vakaziva sei kuti akanga asina kukanganisa nokuti mwari vakasimbisa shoko rimwe nerimwe ravakavimbisa kwaari muzera iroro ndicho chikonzero vakaziva kuti ndiye aiva mesiya maona zvinocherechedzai dai zvaibvira mumazuva ano shoko rimwe bedzi shoko rimwe chete ndiro rinodiwa ndizvo zvoga satani aifanira kuva nazvo kuna adhamu kungomuwana pashoko rimwe chete ndizvo zvoga zvaanofanira kuva nazvo nhasi kungoshandura chinhu chimwe chete ndizvo zvoga zvaanoda zvino munoziva kuti ndicho chokwadi kuwedzera rimwe kana kubvisa rimwe kukundika zvachose rose zvaro shoko rose ramwari fungai zvino nezvedudziro dzemaseminari imwe neimwe yakasiyana neimwe panofanira kuva nechokwadi pane imwe nzvimbo uye ichi ndicho bhaibheri zvino jesu akati unoti zvakanaka hama Branham vane kunamata kwakaishonakisa jesu akati vanondinamata pasina vachidzidzisa sedzidziso dzidzo yebhaibheri yevanhu kwete shoko munhu mafungiro ake pachake shoko richidudzirwa sezvandambotaura mwari havadi mududziri vanodudzira shoko rose pachavo munoona haudi mumwe munhu kuti aridudzire kwauri mwari vanoridudzira kwauri kana uchinge uchida kurigamuchira munoona ndihwo upenyu pachahwo jesu akati vanondinamata pasina vanotonamata mwari chaizvo Kaini akatonamata mwari chaizvo pamavambo asi vanondinamata pasina chii chinonzi chisina maturo hachina zvachinobatsira vanogona kuti saka ndinoita zvakati ndinotamba mumweya ini ndinotaura nendimi ini ndinoprofita ndinoparidza vhangeri asi wotadza kurega bvudzi rako richikura wokundikana pane chinhu chimwe chete zvinochiona zvinoitika mweya unokusiya pakare ipapo ndizvo zvakaitika kumachechi edu akakundikana vachindinamata pasina oh kunamata kwakaishonaka asi vanondinamata pasina vachidzidzisa sedzidziso iri mirayiro yevanhu vafarisei vavo vaiva vadzidzi vebhaibheri vakafunda rega hako kutombotaura kuti isu tine chero chinhu nhasi chekuenzanisa navo kwete zvachose vaiziva shoko rimwe shoko rose semanyorerwo chaiwo arakaitwa asi vainamata pasina funga nezvazvo pasina zvikoro zvikuru zvakanaka nemaseminari nevadzidzisi nemajaya nezvose zvakadaro asi vakarasika zvimwe chete serenje akati vose vakadya mana kubva padombo iroro romweya murenje vose vakanwa kubva padombo iroro ndizvo zvandinoreva uye vose vakadya mana kubva mariri zvino jesu akati uye ivo vose vakafa rufu zvinoreva kuparadzaniswa nekusingaperi sei nokuti vakatadza kutenda vimbiso yamwari oh ndinovenga kukuchengetai zvakadai asi ndinotofanira kuzvitaura tarisai handisi kuzotora nguva pane izvi mumwe nomumwe vanhu ivavo akabuda pasi peshongo yemoto vakauya murenje vachitenda mwari ndokufambira mberi asi pavakasvika ndokuona chidziviso apo vane gumi pavakadzoka ndokuti hatikwanisi kutora nyika ini zvangu kune hofori ikoko dzakadai dzigodai nekuzodai dzinongo hatikwanisi kuzviita hazvigoneke asi Karebhu naJoshua vakaitei vakanyaradza vanhu vakati isu tinogona nekupfuurira kuitora sei vanhu ivavo vaitarisa pane zvavaikwanisa kuona munoona vachitarisa pane zvavaigona kuona asi Karebhu naJoshua vakanga vakatarisa pamimbiso yamwari mwari vakati ndakupai nyika iyoyo endai munoitora zvino vahebheru 6 kana ndikakwanisa kuitaura nokuti hazvibviri kuna avo vakambojekerwa uye vakaravira zvemweya mutsvene simba renyika ichauya kana vakatsauka zvakare voramba vobva vachienda samachinda aya akauya kumusoro ikoko uye vakadya mazambiringa akabva kune imwe nyika ndokumirapo zvino pazvakasvika pokutevera shoko zvichienda mberi vakati hatikwanise kuzviita zvino ivo vakafira murenje ndiko kwatakasvika takaravira shoko ramwari rakanaka asi vimbiso izere kwete kwete hatigone kudaro munoona nokuti chiremba nhingi nhingi kana mumwe womunhu anoti hatikwanise kuzviita ndezvevaapostora rakanga riri rimwe zuva unofira ipapo munoona gware rose rinosungana pamwe chete shoko rose raro rinosungana pamwe chete uye harigone kupiwa nepfungwa ipi zvayo yakaitwa nomunhu, urongwa kana chimwe chinhu, rinongozarurwa chete nemweya mutsvene. Jesu akati, Baba, ndinokutendai nokuti makavanza zvinhu izvi kune vakachenjera nevakangwara, uye mukazvizarura kuvacheche avo vachadzidza. Nekukumidza zvino, ngatiendei kune pfungwa iyi inotevera pano kana tichigona. Vanondinamata pasina, vafarisei vavo vakadzidza, vakanaka pahunhu, asi vakadanwa naJesu kuti madhimoni. Vadzidzi vebhaibheri vavo vakadzidza, Jesu akati muri madhimoni, uye mabasa ababa venyu muchaaita. Akati, munoshongedza makuva evaprofita, asi madzibaba enyu kare munguva imwe chete iyoyo. Vaprofita ivavo vakauya kuzoparadza urongwa ihwohwo hwezvinamato, ndizvo zvavakaita. Vaprofita, ko shoko rinombouya kupiko? Kumudzidzi webhaibheri here kana muprofita? Kwete kuvadzidzi vebhaibheri uye nechikoro, rinouya kumuprofita nguva dzose. Mwari havamboshandure urongwa hwavo kana zvagara zvakadaro nguva dzose. Kwete kune boka, kune munhu mumwe chete. Kwete kune boka, munhu mumwe chete hongu changamire, muprofita. Iwo ndokuti Jesu akati, munoshongedza makuva evaprofita uye madzibaba enyu akavaisa imomo, uye vari kuita chinhu chimwe chete pasi peupofu hweseminari yaSatani. Maona. Uye zvino, Pentecost, garirai kure nemubatanidzwa iwoyo wemacheche epasi rose. Zvino, imi vashumiri vari pano, muchanyorera mahofisi makuru kuvanhu ava. Zvino, hamuchasungirwi kunyorera kuassemblies nevazhinji vavo. Nokuti vakatogadza chinhu chacho, havadi kuva nechekuita nezvazvo, nemiwo hama dzeBaptist zvakare, garirai kure nazvo. Hamuoni here kuti ndiwo munembo chaiwo wechikara uri kuuya? Munoziva kuti ndiani achazvimedza zvese, kana paine chamunoziva nezverugwaro. Kana mashoko achizviratidza mamuri, garirai kure nechinhu ichocho. Sangano renyu richamhanyira machiri, uye muchatofanira kuzviita kana kudzingirwa sangano renyu. Hamukwanisi kuva sangano mugaramo, nokuti munofanira kupinda kana kugara kunze. Zvino hamuchisiri sangano, ipapo mubva mazviratidza zvamuri. Ndizvo chaizvo, Mwari vakuropafadzei kana mukazviita. Zvakaoma kutaura kuti vangani vachazviita, asi vamwe vachadaro, pasina kupokana, hongu shangamiri. Vakanyengerwa, uye Jesu akavadana kuti madhimoni. Zvino, asi Jesu paakanga akamira ipapo, chii muedzo wose? Akautsiura neshoko, ndokumira ipapo neshoko. Mwari vakamusimbisa. Sekune humwe usiku ndakaparidza nezvaMichelangelo, vangani vakambove kuForest Lawn vakaona chivezwa chaMozesi ikoko chakaitwa naMichelangelo. Chaishamisa pandakapindamo kekutanga ndikachiona. Michelangelo akapotsa apedza upenyu hwake hwose achigadzira. Mupfungwa dzake aive neizvo, izvo zvaifanira kunge zviri mataridzikiro aMozesi, uye iye aida kuti agadzirwe asati afa. Zvino akapedza makore nemakore achiveza, achitekenura apa nokubvisa apa nokukwenenzvera apa, kusvikira pakupedzisira rimwe zuva paakanga achipedza. Mushure memakore mazhinji, akanga akamira ipapo aine chidhende muruoko rwake sezvizvi. Akasuduruka ndokumira akachitarisa chiratidzo chakanga chiri mupfungwa dzake, nokuti kubvira panguva yaakatanga kunzwa nezvaMozesi chinofanira kuratidzika saizvozvo. Hechinoi ichi chakavaima pamberi pake, akafemerwa kwazvo nebasa rake pachake. Akatora sando ndokuchirova pagumbo ndokudanidzira, taura Mozesi. Akafunga kuti aive Mozesi anofanira kutaura. Akanga akafanana chaizvo nechinhu chaiva mupfungwa dzake, uye mbonje iyoyo pagumbo ichiripo, chivezwa chakakwana pana zvose kunze kwechimedu ichocho chakabva pagumbo, gumbo rekurudyi. Chitarise muForest Lawn paunopinda pamusuo, chakagadzirwa kubva pane icho chaicho. Mozesi waMichelangelo, umizha hwake uwo wakasimbisa upenyu hwake. Mwari muvezi mukuru, ndizvozvo vakagadzira munhu nemufananidzo wavo kuti ave chadzera chavo, uye ivo ishoko. Uye chii chavakaita? Vakaedza Adamu akakundikana, Mozesi akakundikana, vamwe vose vakakundikana. Asi heunoi mumwe akakwana, hareruya! Chaive chii? Chaive chirisiri chimwe chinhu kunze kwaMwari pachavo munyama. Shoko rairatidzwa mavari ndokuunza uzaru hweumwari mumutumbi. Kwete muprofita asi hazvo aive muprofita. Kwete munhu asi hazvo akanga ari munhu. MaJudha, musaedza kumuti ndewenyu. Akanga asiri muJudha kana wemarudzi. Akanga ari Mwari. Maona, uri zviri ropa rako, munoona. Uye chokwadi, uri nyama. Uye Maria, ndizvo. Maria haana kubata pamuviri nemweya mutsvene uchimupa kutekenyedzwa. Mwari Baba vakasika chizenga, kana kuti zai muna Maria, pamwe nechizenga cheropa maari. Zvakare, uye raiva ropa raMwari. Ropa rinobva kumunhurume, saka rakanga risiri zvizenga zvemuropa neropa zvinofanira kubva kuna Baba. Nekuti mucheche haatombogoni kutora chirwere chaamai vake seTB, anogona kuitora kubva mukufema kwaamai, asi kwete kuigamuchidzwa, zvandinoreva. Asi anogona kuifema uye oibatira, asi haakwanise kuitora kubva kuna amai, nokuti iye amai havana kubatana naye, iye haasi ropa raamai vake. Zvino, asi Jesu akanga asiri ropa remuJudha kana remurudzi, akanga ari ropa rakasikwa naJehovha pachavo, akanga ari ropa raMwari. Bhaibheri rakati takaponeswa neropa raMwari, kwete ropa remuJudha kana remurudzi. Zvese zvaizova kusangana pabonde, asi iri raiva ropa raMwari. cherechedzai. Zvino pavakaona uyo akakwana vakamurova vakamukuvadza. Isaya akati akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, akaiswa maronda nokuda kwokusarurama kwedu. Aiva chii? Akanga ari shoko rakakwana rakaratidzwa sechingwa, icho munhu wose agorarama nacho. Akanga ari gorosiriya reshoko ramwari raigona kukuyiwa roiswa muevhangeri ina, mabhuku makumi matanhatu nematanhatu. Zvino munhu achararama naro uye nairo roga uye neshoko rose raro. Amen. Ndiwo waive umhizha hwaMichelangelo. Zvino Mwari pavakakwanisa kuzviona vachiratidzwa mumunhu, vaiva nemunhu iyeye akakwana akasikwa mumufananidzo wavo womene. Oh, ini zvangu, murume akadini akatotifira isu tose. Taigona kuramba tiri pazviri asi hatizodaro. Akatotifira tose, zvino akafa iye akakwana kuti isu vasina kukwana tigokwaniswa maari nekutora shoko rose remubhaibheri rake. Zvino ipapo vakamumutsa zvakare kuti tiruramiswe, kuti tive nekodzero saJesu akamutswa, kuti ari pano zvino kuzoshumira kwatiri shoko rose raMwari ratinofanira kurarama naro. Zvino nekukurumidza zvino zvinotave kuvhara. Zvino mwenga wechipiri Eva. Zvino chikomba chekutanga Adamu akatounzwa kubudikidza nerundaza rurefu rwavaprofita nevakadaro. Ipapo ndokubuda akakwana uye zvakare akatozofa kuitira kuti ave chingwa kune vamwe vose. Zvino ko Eva anofanira kuita zvimwe chetezvo? Asi kana Jesu auya, rangarirai, Eva akanga ari mukadzi chechi inogara iri mudzimai anomiririrwa mubhaibheri nokuti iye mwenga. Zvinotarisai zvayakaita, yakaedza kumunyengetiedza kudzidziso yayo chero bedzi yaizoparidza chaizvo zvavaifunga. Aiva muchinda mukuru. Asi rimwe zuva akatanga kutaura ndokuti ini nababa tiri mumwe. Oh, unozvienzanisa naMwari, munoona? Oh, ini zvangu hatidi kuva nechekuita nemuchinda uyo zvachose. Uye zvimwe zvinhu zvose izvi zvaakatanga kutaura kunze kwekunge madya nyama yemwanakomana wemunhu, unofunga kuti chiremba angadai akafunga yakagara imomo? Unofunga kuti chero munhu hake angaitei? Kungofungawo zvako kwechero munhu, unofanira kudya nyama yangu nokunwa ropa rangu. Vakati, murume uyu ndimusveta ropa, kwete mushumiri. Garai kure nemurume iyeye, anopenga. Garirai kure naye. Asi chaiva chokwadi, munoona, chaiva chokwadi. Kunze kwekunge maidya munoparara, mose munofa kana mukasaidya. Ndizvo zvimwe chete nhasi. Chingwa newaini zvinongori mufananidzo. Usarega chinhu ichocho chepanyama chichikuisira pasi. Unofanira kudya Kristu, anova shoko raunorarama naro. Shoko rimwe nerimwe rinobuda Bhaibheri rose kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Zvino Eva wechipiri mutarisei, akasikwa patsva sezvaakaitwa pazuva rePendekosti. Akazadzwa nomweya uye akadyiswa neshoko. Amen. Zvino ndava kunzwa manyukunyuku ekunamata. Ndave kunzwa zvakanaka. Chechi iya yekutanga, Eva uya wekutanga, akanga ari kuzova mwenga waKristu. Vanga ari vanogona kuti amen kwazviri. Akanga achizova mwenga waKristu. Akazvarwa paPendekosti, kwete paNicaea Roma, kwete muLondon England, kana kwete muUnited States. Kwete muGermany naLuther, kwete muEngland naWesley, kwete muUnited States nemaPendekost anodaidzwa kudaro. Akazvarwa nezuva rePendekost, akazadzwa nomweya, uye akazadzwa nemweya, uye akadyiswa shoko. Shoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari, kunyangwe kuna Judas. Uye oh, vakatotora zvose shoko neshoko bedzi. Chirimwa chaicho chiri kudombera panyika yaMwari chichimumiririra, mumwe muti wemwenga. Shoko rake revimbiso raimuratidza maari. Vakatocherechedza Petro nevamwe vakanga vasina kuenda kuseminari, uye vaizviziva izvozvo. Vakanga vasina kumboenda kuchikoro chebhaibheri chipi zvacho, imwe seminari yadzidzo yebhaibheri. Vakanga vasina kudzidza nekuti vaisatokwanisa kunyora zita ravo pachavo. Bhaibheri rakati vaive vasingazivi uye vasina kudzidza. Asi chii chakaitika? Vakatocherechedza kuti vakamboye pamwe naJesu, nokuti hapo paiva maari achiratidza vimbiso yake. Hareruya! Mwari ngavarumbidzwe. Ndizvo zvatinoda muzera rino. Shoko rake raimuratidza mairi chechi yakanga iri mhenyu neshoko rimwe nerimwe raibuda mumuromo maMwari. Asi zvino saEvha yakasangana nekuwa kwayo pashoko paNicaea Roma, apo sangano rekutanga rakarongwa, chechi yechikristu yepasi rose. Pane mudzidzi webhaibheri muno here? Pane here? Pane mudzidzi webhaibheri here muno anoziva kuti ndicho chokwadi? Sangano rekutanga raive paNicaea Roma. Mwari havana kumbova nesangano. Havazombofi vakava nerimwe rinotungamirwa nevanhu. Ndipo apo wese. ndiri mukristu unopinda chechi pane imwe chete ndanga ndiriwo kwa Branham kwemakore makumi mashanu nemashanu uye handina kumbojoina mhuri yacho ndakazvarwa nditiori ndiwo maberekerwo aunoitwa muumambo hwamwari uye uri chadzera cheshoko ravo cherechedzai Eva akasangana nekwake uye Eva wechipiri akasanganawo nekwake panaisiya Roma akapa kwairi sangano chitendwa ndokugamuchira dzidziso panzvimbo yeshoko ndokubvisa zvimupunzo zvechihedheni saJupiter nezvimwe zvakadaro ndokuisa Pauro naBarnabas uye ndokubvisa mwari wezuva namwari wemwedzi Ashtoreth mwari wemwedzi ane chingwa chedenderedzwa paari uye akamuita amai vamwari vezuva anova Jupiter uye ndokushandura zuva rokuzvarwa kwaJesu kubva muna kubvumbi uko zvisikwa zvose apo akaberekwa pasi pegondobwe nokuti akanga ari gondobwe ndokuzvishandura kuriita zuva rokuzvarwa kwamwari wezuva murongwa hwenyeredzi uko parinoita zuva rimwe chete panongori nemutsauko ungangoita miniti imwe chete pazuva kana richidarika musi wechimakumi maviri nemashanu razvita zuva rokuberekwa kwamwari wezuva kwete mwanakomana wamwari uye mumwe nomumwe wedu anozviita Santa Claus nokushongedza miti chihedheni nezvinhu zvakadaro uye tozvidana kuti chikristu dambudziko rechechi yechikristu ndereiko pachazombomuka here mumwe munhu pakati pedu anogona kuparidza shoko uye otaura chokwadi uye mwari wozvisimbisa nokuratidza vanhu kuti ndivo vamwe chete zuro nhasi nokusingaperi hatidi seminari hatidi mudzidzi webhaibheri tinoda muprofita ndizvozvo mwari vakazvivimbisawo zvakare zvino Eva akasangana nekukundikana kwake ndizvo zvakaitawo chechi yakavhurira nzira kusangano mitemo yemunhu kutongwa nemunhu isingachatungamirirwi nemweya zvachose yakabva pashoko ndokugamuchira dzidziso dzavanhu ndiani angati amen chokwadi asi munoziva here kuti isu maprotestant tinogamuchira dzidziso zhinji sedzavainadzo kana tikawedzera chimwe chinhu kushoko iri kana kubvisa chimwe chinhu pariri satani akaiwana nemaitiro ake pamwe chete ekare aakaita kuna Eva kurerutsa ndipo paakaiwanira akataura chimwe chinhu chakasiyana neshoko chitendwa kana sangano yepamavambo yakaenda muvhu mukufira chitendero uyo dzeRoma dzakakuya gorosi iroro kubva papendekost kuvaguruva ndokuvapisira pamatanda nokuvadyisa neshumba vakapinda sezvakaita rimwe gorosi ndizvozvo asi vakatanga kuimutsa zvakare mukuvandudzwa imwe cheteyo kechipiri sezvavakaitawo kuna Adhamu wechipiri mushure mekunge Adhamu awa vakatanga kumutsa Adhamu wechipiri zvino Adhamu wechipiri akawa ipapo akabva atorwa kumusoro Adhamu wekutanga akawira muchivi chake akagarapo Adhamu wechipiri akawa kuti azodzikinura munhu kubva muchivi ndokutorwa kumusoro zvino cheche yekutanga yakawa panaisiya Roma kutanga neshoko rimwe chete rechokwadi rakabviswa mubhaibheri apo chechi yeRoma yakanga yawedzera dzidziso dzavo dzezvitendwa wakauya muprisita mudiki ainzi Martin Luther akati ichi hachisi chirayiro uyo hausi mutumbi wakristu ikosha uye munhu vakarurama vachararama nokutenda zvino akakandira chinhu ichocho pasi akachipikisa yeye nyeredzi yenyu yekutanga ichipenya mushure mezera retiatira hongu changamire vakaruramiswa nokutenda ivo muvezi mukuru vakagadzirira kuti vaite mwenga weumhizha waizoratidza shoko ravo asi marudharena akaitei mushure merufu rwaludha vakasangana nasatani ndokugadzira sangano kubva mairi ndokubva vafa haina kuzomboita chimwe chinhu mushure maizvozvo yakanga yapera yangova mhomho huru yevanhu zvakanaka zvino mwari vakaisimudza zvekare mumazuva aJohn Wesley nechimwe chokwadi chekuratidza chii chaakaita akati kucheneswa ndiro basa rechipiri renyasha zvino mwari vakaitei vakariropafadza uye akapikisa cheche yeAnglican necheche yaZwingli nemamwe ose nevose vemitemo navana Calvin vose kana kuti macalvinist waro ndokuzvipikisa uye akati vakarurama vachararama nokutenda akadaro Luther uye basa rechipiri renyasha kucheneswa uye ndicho chokwadi ndizvozvo maona zvino akaitei zvimwe chete mushure mekufa kwaWesley naAsbury nevamwe zvimwe chete zvakaitwa naLuther kuita sangano nokufa itarisei zvino ndakaendako kunokasirikare kunonamatira mudzimai muchipatara aizoitwa operation ndakapinda imomo akati hama Branham ndakudaidzai hamuri zini akati asi mungandinamatirawo here ndinofanira kuitwa operation mangwanani ndikati zviro kwazvo hanzvadzi paive nemumwe murume mukadzi nemukomana vakagara ipapo mukomana wemakore angangoita gumi nemasere zvino vakanga vakanditarisa chaizvo zvino ndakatendeuka ndikati mungandiregererawo here ndiri kuda kuzoo mudzimai akati dhonza ketenirwo ndakati hamusi mukristu here mudzimai ndokuti tiri mamethodist ndikati handizvo zvandakubvunzai ndakubvunzai kana mungori mamethodist ndichadhonza keteni kana muri mukristu hamudi kuti keteni ridhonzwe saka hongu ndizvozvo Saka pane mutsauko mukuru pakuve Methodist kana Baptist kana Presbyterian uye zvakare nokuve uri muKristu. Kunge usiri muCampbellite asi kuva muKristu munoona. Akaitei chinhu chimwe chete. Zvino chii chakaitika? Mwari vakasimudza boka duku zasi kumaodza nyemba. Murume mudiki wechitema ane ziso rakapesana. Uye ivo chii chavakaita? Vakadurura kudzoreredzwa kwezvipo uye ikava Pentecost. Zvino vazhinji venyimi vatendi venguva yekare vakaita saHama Valdez vagere kumashure uko mutana akwegura vaiparidza pandaiva nemakore mashanu okuberekwa vanorangarira Pentecost kumavambo. Vakomana usataure zvisangano kumachinda iwayo vakanga vabuda muchinhu ichocho chakashata uye vaive nemharidzo yamwari. Asi vakaita sei? Zvimwe chete zvakaitwa nevamwe. Vakaita sangano. Zvino vane masangano angangoita 30 kana 40 akasiyana siyana. Oneness, twoness, threeness kusvika my way, that way. Handina kumbonzwa zvakadaro muupenyu hwangu. Ko chii chamakaita? Makafira panzvimbo ipapo ndiko kure kwamakagona kuenda. Sangano renyu raisagamuchira izvi. Ini makasarudza munhu wenyu, murume uyu kana asingatendi pamwe chete nesu, regai kuva naye imomo. Rwadzano rwedu haruzotambira izvozvo. Oh. Tarirai nokukurumidza panofanira kuuya mbeu yechokwadi. Panotofanira kuvapo nokuti ari kuvinga mwenga usina gwapa kana kuunyana. Ari kuuyira iwo mwenga wakasimbiswa neshoko. Oh, uchange uri boka diki diki. Jesu akati sezvo zvakanga zviri mumazuva anowa apo vanhu vasere vakaponeswa ndizvo here? Ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana womunhu. Vangani handizive. Asi munoona mwenga uchaumbwa nevose zvichidzika kwese. Avo vaiva neshoko muzera ravo harisi boka rekupedzisira rino chete. Mwari vachabvisa chinhu chose kubva pano. Oho, kwete. Richava riri diki kwazvo zvichange zvichishamisa. Vachashayikwa uzomboziva kuti vakaenda. Ko kana vakatora 500 mumazuva ano ekupedzisira hamungambozviziva. Vakatora 500 mumazuva mashoma, mazuva maviri kana matatu. Kune vanhu vakawanda zvakadaro vanoshayikwa pasi rese vavasingamboziva kuti varipi, vasina chamunombonzwa pamusoro pavo. Kuuya kwakavanzika kwaishe Jesu uchatorwa uchienda. Uye vamwe vose vanopfuurira mberi vachiparidza sezvo zvaiva mumazuva anowa. Kubwinya kuna Mwari tinazvo, hareruya. Uye vakaiswa chisimbiso kusvikira pakufa kwavo. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri uye harikundike. Sanoa, Mozezi, Davhida vakaratidza kuuya kwechikomba ichi chakakwana. Ndizvo zvakaitawo Luther, Wesley nePentecost vakaratidza kuuya kwemwenga wakakwana. Cherechedzai, nguva imwe neimwe payakaparidza chii chayakaita? Nguva imwe neimwe chechi iyi sezvakaita Eva yakamanikidza vana Adamu vayo kutenda chiedza chayo chitsva zano rayo uye ipapo ndokufa nayo. Ticha, saka boka redu richaungana pamwe chete munoona. Oh, marupafadzo edu matsva ezvatakawana nezvimwe zvakadaro. Zvose izvi zvakaitei kuna Eva? Tinenge wapfupi zvino. Ko izvi zvese zvakaitei kuna Eva namai vechechi vekutanga? Mwenga wekutanga kuna Adamu wekutanga zvakaitei kwaari? Zvinonyatsoteererai, muri kuzopokana neizvi. Asi zvakaburitsa mbeu yenyoka. Ndizvo chaizvo. Mwanakomana wake wekutanga akanga asiri mwanakomana waAdamu. Kana dai aiva ari, akanga ane hudangu. Bhaibheri muna Judhasi rakataura kuti Adamu, kuti Enoki aive wechinomwe kubva kuna Adamu. Ndizvo here? Uye anotanga Adamu akabereka mwanakomana wake Seti. Ko Kaini akanga aine hudangu? Akanga asiri mwanakomana waAdamu. Seti zvino, Seti akabereka Jared uye zvichidzika kusvika kuna Adamu, zvichidzika kusvika aive wechinomwe kubva kuna Adamu. Zvino kana Kaini aive mwanakomana wake, hapana kana nzvimbo imwe chete muBhaibheri kunyange muna Ruka paanotaura nezvazvo zvakare. Hamborevi Kaini kuve ari mwanakomana waAdamu. Zvino kana akanga asiri, aiva mwanakomana wani? Uye kana aive mwanakomana waAdamu, aive mwanakomana wake wekutanga aive nehudangwe hwose. Oh. Heyo chechi yaye panyama, hamusi kuiona here? Yakagamuchira chimwe chinhu chaive upombwe pachinzvimbo cheshoko. Vanhu vePentecost. Ropafadzwai. Zvakanaka. Chii chaakabereka kuna Eva? Mbeu yenyoka. Yakaitei mazuva ano ekupedzisira kubudikidza nesangano? Yakabereka mbeu yenyoka zvakare. Vachiramba shoko, yakapirisa chii? Michero nezvimwe, kwete ropa. Nechizariro cheshoko, shoko ramwari risati ratombonyorwa, Abheri nekutenda wakabayira kuna Mwari chibayiro chakanakisa kupfuura chaKaini, chakapupura kuti wakanga akarurama. Shoko richizviratidza kubudikidza nemaari nechipiriso chake. Kaini akaenda akandotora michero yemumunda akafunga kuti Eva akadya apples. Maseminari mazhinji edzidzo yeBhaibheri akachinja izvozvo zvino kuva apricot. Waive upombwe uye chero ani zvake anozviziva izvozvo anoziva Bhaibheri. Chokwadi waiva huri. Cherechedzai, mbeu yenyoka yakaberekwa nekubva kwaEva wekutanga pashoko. Eva wechipiri akaita zvimwe chete panaisiya kuRoma. Uye chii chanacho? Boka revana vemasangano. Ndizvozvo. Oh, vane hunhu hwakanaka, chokwadi vakanaka. Asi ko zvakadii izvozvo? Vakafa kubudikidza nezvitendwa zvavo. zvimwe chete zvino chizaruro chakaini cheshoko chakaita zvimwe chete zvakaitwa neava chii akamuvimbisa pakupera kwenguva chii chinovimbisa evha uyu zvino teresai zvino ndave kuvhara ivimbiso yei kuna evha uyu panguva yekupedzisira upfumi raudhikia zita guru munhu mukuru mupfumi asi akafa uye akashama uye haazvizivi ndizvo zvakazoguma zvavazera rechechi asi anoramba shoko kuita kuti Mateo 24:24 ive yechokwadi kwaari anoedza kupindamo aine ruzha rwakanyanya nezvakawanda zveizvi nechiremerera pavanhu chakawanda nezvimwe zvakadai achiedza kuti zvakanaka tine simba mbiri kuna mwari hareruya tine simba vane chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho zviri pedyo sazvekuti zvaizonyengera vasanangurwa chaivo ko munhu angatamba mumweya sei nekutaura nendimi oramba shoko ramwari kuvachokwadi uye wova mweya mutsvene hazvingagoni kuitwa shoko rose mwari vakataura chinhu chimwe ndizvo chaizvo zvavanoreva usaridudzire neimwe nzira bhaibheri rinotaura kuti harisi redudziro yepakavanda ritaure nenzira yavakaritaura nayo cherechedzai simba renhema ndizvo chaizvoizvo satani aida kupa kuna jesu ndokumuisa kumusoro ikoko amuite kuti ashamisire nezvaari vanhu vanodaro kunyange mubatanidzo wepasi rose vese zvavo ndiani anogona kuita hondo naye akadaro bhaibheri mufananidzo uyu wechikara uchasimuka dai taiva nenguva taizopinda asi hatina mazviri cherechedzai jesu adhamu wechipiri weshoko muzuva rayo tarisai mumazuva echechi ino zvino ichava pedyo zvikuru zera rechechi rekupedzisira iraudhikia vangani vanogona kuti amen kwazviri anoitei anoenda sei muchinhano chinobwinya anodziya asina mwari uye akaitei zvino adhamu akaona evha achitoda kana kuti kwete achida asi akanyengerwa mukusaziva zvino adhamu akabuda pamwe naevha kuti agomudzikinura ndizvo here bhaibheri rakati adhamu haana kunyengerwa ndicho chikonzero richirambidza vakadzi kuparidza evhangeri maona adhamu akanga asiri mukudarika asi evha akanga ari saka ndicho chikonzero asingafaniri kudzidzisa munoona kana kuva nesimba pamusoro pemurume kana zvimwe zvakadaro ndizvo zvinotaura shoko unoti saka izvi handina basa nezvinoita uyu nezvinoita uyo ndeizvo zvinota urwa neshoko hama hanzvadzi ndiri kuedza kuunza izvozvo kwamuri munoona ndizvo zvinotaurwa neshoko tinorarama neshoko kwete humwe umbowo kana chimwe chinhu chepanyama kana chimwe chiitiko izvozvo hazvina chinhu chimwe chekuita nazvo chero mhando ipi yechiitiko haishande kana chichiramba shoko vazhinji vachauya kwandiri vachiti ndakaprofita ndakadzinga madhimoni ndakataura nendimi ndakaita zvinhu zvose izvi ndakaparidza evhangeri uye mumwe chiremba wedivhiniti akati iwe muiti wezisakarurama handina kana kutombokuziva uchiziva kuti shoko rinotaura izvozvo uye ipapo orerutsa nokuda kwerimwe sangano kana chimwe chinhu humwe urongwa shamwari yangu rega ndikuyambire sehama inodikanwa inokuda nyatsoteerera zvino adhamu wokutanga akafamba achibuda naevha nokuti mudzimai akanga anyengerwa asi pakanga paine mumwe munhu muno muraodhikia aiziva zvakasiyana hongu changamiri nekuti mukadzi akamubvisa pamubhedha wake mukamuri yake akanga ari kunze achigogodza achiedza kudzoka mukati asi aive awana tutsika aive akwidziridzwa aive oini zvangu asina chaanoshayiwa akadaro asi asingazivi kuti akanga asina kupfeka akasuwa ndiyo chechi inonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira cherechedzai aive nesimba simba renhema akatora chikamu cheshoko haana kutora rimwe raro rose ndeipi nhema huru se yakambotaurwa ine zvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana zvechokwadi mairi kana mumwe munhu akati William Branham pane rimwe zuva iri aive kumusoro uko kuhouston Texas akadhakwa zvekudhakwa zviya inhema maona iti kwete aive kuphoenix arizona akanga achiparidzira vana muzvinabhizimu wechikristu akaparidza pamusoro peimwe nyaya vanhu vazhinji kwazvo vaivepo vakateerera kusvika nguva dzingaita 10:30 zvino na10:30 munoziva zvaakaita akadzikisa ruoko ndokutora doro ndokurinwa zvino heyo nhema zvimwe zvacho zvose zvaiva zvechokwadi munoona zvinofanira kuratidzika chaizvo sechokwadi kuti zvinyengere ndizvo zvinoita vanhu nhasi vane chokwadi chakawanda vanonyengera vasanangurwa chaivo asi shoko rimwe chete ndizvo zvega zvazvinotora uye ndakazviratidza nebhaibheri cherechedzai haana kumbobuda naye mukadzi akamudzingira kunze shoko akamuramba zvino ichi chionwa chinosiririsa kana tasvika kumagumo sezvazvaingove mubhabhironi munhu haamire pane chero chinhu chaanenge achiedza kuti abudirire pachake haangomire semumazuva anowa zvisinei nekuti nowa akaparidza nekuyambira zvakadii hazvina kana chakanaka chazvakabatsira mumazuva apo ahabo anofanira kugadzira chingwa chake kuti azvienese iye pachake kugehena ndizvo chaizvo anofanira kugadzira chingwa chake kuti chibatanidzo chidambuke kuti zvizomuendesa iye pachake kugehena sezvakangoita Ahabu naJezebheri ivo, asi nyaya yacho ndeyekuti havana kufunga kuti vari kutadza, vaifunga kuti vaiita zvakanaka. Munoziva, Jesu akati zvichaitika kuti vachatokuurayai vachifunga kuti vari kuitira Mwari basa. Mirai kusvikira bhuku rangu idzva iri rabuda. Vakapfuura vamwe vanhu humwe usiku nekuda kwokutaura kuti zvakanga zvakaipa kubatanidza chechi yeRoma Katorike nemaprotestanti. Mabara matatu akapfuura nemuchivakwa cheshamwari yangu akangovapotsa nepadikidiki. Mirirai kusvikira bhuku iri rava kutenderera. Havafungi kuti vari kutadza, vanofunga kuti vari kuita chinhu chakakodzera, vanofunga kuti vari kuita izvozvo nekuda kwechikonzero chamwari vasingazvizive. Majudha akauraya Jesu vachifunga kuti vaiita chinhu chakanaka nekuti dzidziso yechechi yavo yaiti aikanganisa. Oh, akadaro nokuda kwavo iye. Vakarovera pamuchinjikwa chingwa chacho chavaifanira kurarama nacho. Zvino zvakare, kune vose vakamugamuchira kuti ave upenyu hwavo, upenyu husingaperi, vakararama kubudikidza naye, uye akavapa simba rokuva chikamu chake, vanakomana vaMwari, ndizvo here? Vanofarira mapudzi emusango, rufu mumuto, kubva kuchikoro chevadzidzi vavo veBhaibheri. Havadi Jesu chingwa cheupenyu, havamudi, vakamubuditsa muchechi mavo, vanofanira kuzviita, handina basa nezvavanoita. Unoti, munofunga kuti muchazvishandura here amaBranham? Kwete changamiri. Asi ndiri kutaura kune vasananguru. Vakamubuditsa kunze sei, vakatora muto wavo vakavhenganisa nenyika, dzimwe pfungwa dzechimwe chinhu, ndokuzvisanganisa pamwe chete, ndokugadzira muto weseminari yedzidzo yeBhaibheri. Zvino, vanoramba upfu hwemuprofita Eria kuti huzvirape. Vakazviita muzuva iroro here? Eria aiva neupfu. Upfu ihwohwo hwaiva Kristo, chipiriso cheupfu. Zvose zvakakuyiwa zvakafanana. Uyo yega yega yaifanira kuve yakafanana kuti ikuye, uye akahukandira imomo, zvino ukarapa urwere hwavo kana kuti rufu rwavo rwaive mupoto. Asi nhasi vane rufu mupoto, uye havadi upfu hwaEria. Kristo chingwa shoko. Kwete changamire, ishoko rakatsauka. Havahugamuchire. Pfuurira mberi uzvidye, zvino uchafa zvechokwadi chaizvo sezviri nyika. Mupoto mune chepfu. Havagamuchiri upfu uhu. Kwete changamire, mupoto dzavo dzedzidziso yeBhaibheri havatongozviiti. Zvino vachakubuditsa mazviri. Havana chavanoda kuita nezvazvo. Zvino Evha wechipiri, tsanga yechingwa yaive Pentecost, akaita sewokutanga chingwa chaAdhamu, akaenda kurufu pasi pehuyo dzechiRoma, pasi pekutambudzwa kufira chitendero. Asi mukoma wake akazova chipfeve. Ndizvo zvinotaura Bhaibheri here? Ndizvozvo. Ko, akaitei? Akaenda munyika chaimo ndokubereka vana. Ndiani angati ameni kwazviri? Zvakazarwa 17. Chipfeve nevanasikana vacho, kwete murume, vakadzi, machechi, masangano. Chii chakaita kuti ave chipfeve? Akaramba shoko ndokutora sangano, akabva ava chipfeve. Vana vake vakaita sei? Vakanga vari mhombwe, zvinova chinhu chimwe chetecho. Vakaita zvimwe chete, vakaramba shoko ndokuenda kusangano. Vana vake, vanasikana, machechi, vatarisei? Zvinoregai nditaure izvi muchiprofita. Muchazvinzwisisa here? Gakava guru remhuri rava kuda kupera. Vese vari kudzoka pamwe chete. Amai vakare vachatora vana vavo zvakare. Vose vakafanana zvisinei. Vanoda kuva vamwe. Yave nguva yekuti chechi naMwari, chechi neshoko vave vamwe ipo pano, nokuti ndiwo waari kuzouyira. Kwete boka rimwe rakadaro. Kwete changamiri. Tsanga yegorosi inofanira kuva. Zvino tarisai zvisikwa. Zvino tiri kuvhara pane pfungwa iyi. Tarisai zvisikwa. Munhu anodyara gorosi. Vakanyora bhuku ndinofungidzira mose makariverenga, zvichida vamwe venyu vadzidzi veBhaibheri rinonzi Mwari vakanyarara. Ndinofunga munogona kuriwana pamwe mumabhuku enyu ekwamunotengesera mabhuku, zvitoro zvemabhuku. Mwari vakanyarara rakati sei? Munhu asingatendi akati, ungambotarisira sei kuti kuve naMwari aigona kugara kumusoro ikoko munguva yemazera erima, otarisa vana vadiki vachiurayiwa nemoto? Vakadzi bvudzi ravo refu rakanamatira munhamo ropiswa, voiswa nzombe pane rumwe ruoko uye imwe pane rumwe, vovadhonza vachidimbuka nokuti varamba kutsvoda muchinjikwa nezvinhu zvose zvakadaro. Akati, ko Mwari ndokunge kwaiveko nemumwe, aigara seiko kumusoro uko zvino otarisa vana vaduku ivavo vachitsva? Munoona, ndidzo pfungwa dzemasikirwo dzenyama. Maona, tarisa, munoziva here gorosi kana rapinda muvhu rinofanira kugara moroora? Ndizvo izvo chechi yePendekosi yakatozoita. Yakarara ipapo ndokuenda muvhu ndokufa. Yakatoora kuitira kuti ibereke upenyu zvakare, ndizvo here? Zvino tarisai, uye zvino idzi ndidzo pfungwa dzangu dzekuvharisa. Zvino kuzvikombera zvese, ngatitorei zvisikwa. Vangani venyu vanotenda kuti Mwari vanoshanda vachifambirana nezvisikwa kuzvinhu zvose? Ivo tarisai, vakaita nyika, vanodzikinura nyika nenzira imwe chete yavanodzikinurana nayo munhu. Munhu anotenda chii? Anotenda obva abhabhatidzwa, ipapo anobva acheneswa neropa. Kucheneswa yaiva mharidzo yaWesley. Zvadaro, anobva azadzwa nemoto nemweya mutsvene, wobviswa nyika kubva maari, uye anozadzwa nemweya unova shoko. Munozvitenda here? Zvino tarisai kuti chii? Mwari vachadzikinura nyika yavo nenzira imwe cheteyo. Vangani vakawana musha unouya wemwenga nechikomba patepi? Munoona, ndakazviburitsa imomo, Ishe vakaipa kwandiri, ndokuipawo kwamuri sekupa kwavakaiita kwandiri. Tarisai, chinhu chekutanga nyika yakapomerwa pasi pekuwa kwaAdhamu kubva pashoko. Kuparidza kwanowa kukaunza kururamiswa. Zvino Mwari vakabhabhatidza nyika nemvura. Zvino kwakauya mwanakomana ndokudonhedzera ropa rake pamusoro payo kuti aichenese, kuti aitore ive yake pachake. Zvino mukukombera kwokupedzesa gadziridzo, ichave yemoto uchapisa utachiona hwese, chinhu chose uchaenda kwezviuru zvemamaera kukwira kumusoro mumhepo. Zvino zvozodini? Ndakaona denga idzva nenyika itsva, denga rokutanga nenyika zvakanga zvapfuura, uye ndakaona guta dzvene Jerusarema idzva richiburuka kubva kuna Mwari richibva kudenga, rakashongedzwa somwenga kuitira wake, rakashongedzwa semwenga kuitira murume wake. Munoona, richidzika panyika. Zvino Mwari nemunhu ndizvo zvimwe chete naJesu. Tarisai paakabhabhatidzwa mumvura nekuita gadziro dzake, akacheneswa kutanga naBaba. Zvino akasimudza maoko ake. Zvino heino njiva ichiuya pagwayana. Mwari vakanga vachiitei pavakaisa njiva ipapo? Vakatora chikamu ichocho choupenyu chaiva chikamu chenyika. Jesu achizodya chikafu sechatinacho, chingwa chepanyama. Asi zvino Mwari vanoitora, hapana kana chichazvimisa. Rufu harugone kuzvimisa. Akati, paradzai temberi iyi, ndichaimutsa zvakare. Uye kana murume nemukadzi vapinda muna Mwari vakwana zvino, kwete pasi perimwe zimweya, kwete pasi pemamwe manyawi, asi chaizvo kana shoko naye vava chinhu chimwe. Mwari vakaponesa munhu iye, vakamuchenesa kubva pazvinhu zvenyika, vogadzirisa zvese zvenyika kubva kwaari nemoto wemweya mutsvene, uye vogara mumunhu iye, vachizviratidza mumurume iye kana mukadzi akakwana achirarama neshoko. Munoona, ndiyo nyika yakacheneswa. Vachashandisa nyika nenzira imwe cheteyo, vanoidzikinura. Zvinotarisai, tsanga yegorosi inowira muvhu. Zvino Jesu akanga ari tsanga iya yegorosi yakawira muvhu, iyo mushure mokunge yakwaniswa yaiva neupenyu mairi. Mozesi haana kumuka, Adhamu haana kumuka, hapana kana mumwe wavo akamuka. Asi uyo akakwana, akaratidza shoko nenzira dzose. Shoko rimwe nerimwe raakararama naro, vangani vanogona kuti ameni nazvo? Shoko rimwe nerimwe raakararama naro, chii chaakaita? Vakamuisa muguva, asi mazuva matatu akarivhura ndokubuda kunze zvakare. Maona, zvino heino ichechi youya zvakare. Munoona, ichiuya kune uyo akakwana kuitira kubvutwa zvakare. Zvino chii chakaitika mushure mekunge chechi yawira muvhu panaisiya Roma, kusangano rekutanga? Pane angati here ameni kuti ndizvozvo? Yakaitei? Yakabuda zvakare murumuko rwechinguva. Vakaedza kubudikidza naLudha zvimwe chete sezvavakaita kubudikidza naNoa. Asi chii chaakaita? Akakundika shoko, akaita sangano. Zvakaitei? Zvakafanana netsanga yegorosi iri kubuda. Kana tsanga yabuda, ndechipi chinhu chinotanga kubuda? Tsuri diki mbiri. Zvino nyatsoteererai chaizvo. Chii chinobuda? Zvepanyama zvino. Tichatevera zvepanyama nezvepamweya, chingwa chepanyama nechingwa chepamweya. Chii chinoitika? Ko, murume uyu angava chingwa sei? Tarisai. Chechi payakabuda, yaive shizha diki rimwe. Zvino iro haritaridzike setsanga yakapinda muvhu zvachose, asi ndiro rinotakura upenyu. Maona. Zvino chii chinoitika? Zvino munhu anoti, oh, ndine munda wakanaka wegorosi. Kwete haasati, pane zvinoonekwa anawo. Chii chakaitika? Akatevera kuuya aive zvinhu. Ndiro rimwe danho rakauya mushure maLudha. Zvakadaro, zvakanga zvisiri iro, itsuri. Zvino gunde rakaburitsa mashizha akawanda, akaita saCalvin nevamwe vakadaro vakauya. Pakupedzisira, chechi yeAnglican yakasimuka mashizha ose. Munoona, ose akafanana chaizvo, chinhu chimwe chete. Zvino chii chakaitika? Gorosi rinoshanduka, uye chibage chinoshanduka, uye zvose zvinoshanduka. Chakazouya waiva muchekechera. Munogona kuudaidza kuti muchekechera. Saka parakadaro, tarisai zvakarembera pauri, tumukume tudiki. Zvino izvozvo zvinoratidzika zvakawedzera zvishoma setsanga yepamavambo yakapinda mukati kudarika zvakaitwa netsuri. Ndizvo here? Saka maridzo yaWesley yakanga iri pedyo nebhaibheri kupfuura yaLudha. Munozviziva izvozvo, ndizvo here? Ko, tumuchekechera tudiki twose tuuya twui zvino? Hapo paiva nemethodist yaWesley, manazarene pilgrim holiness, united brethren, vose ivava vari pasi pekucheneswa. Uye chii chakabva ipapo zvino? Izvo pakupedzisira yakaitei? Yakaita sangano ndokufa. Zvakabuda imomo aive maPentecost. Unoti, oh hama. Zvino mukuremekedza, uye ndinotaura izvi norudo rweumwari. Uye dai Baba vakuru vandichangobva kukuudzai pakutanga vari pano, vari kwese kwese. Kana ndikataura izvi nekufungidzira zvisizvo, zvadaro vachanditonga. Kana ndikazvitaura nemuchokwadi, vachandiropafadza. Vanokutendera kuti uzvione kana wakatemerwa kuupenyu. Kana tsanga diki yekutanga yegorosi yabuda padzinde regorosi, yakatonyatsofanana zvemazviro kwazvo netsanga. Ndizvo here? Asi chii? Haisi tsanga. Ndiyo Matei 24:24 iya. Chiri pedyo sezvekuti zvaizonyengera vasanangurwa chaivo kana zvaigoneka. Cherechedzai. Chinoratidzika zvakangoita tsanga, asi ukachidhonza wochibvisa wogara pasi, wotora girazi remaikroskopu wotanga kuchivhura, chinongori chikwande pachibage kana kuti chikwande pagorosi. Chinongoitirwa kuidzivirira, asi chinoratidzika chaizvo setsanga. Zvino vangari vanoziva kuti ichokwadi, simudzai maoko enyu. Chokwadi, asi chikwande. Zvino hama dzePentecost, musatadze kundinzwisisa. Asi ichi ichokwadi, haugone kupikisana nezvisikwa. Uye, zvisikwa zvinozivisa Mwari muzvinhu zvose, musiki wazvo. Zvinotarirai chikwande ichocho, chinotaridzika. Chii chavakaita, vakataura nendimi, vakaita chaizvo sezvakaita paPentecost. Asi kana ukacheka ichocho, tora kanhu kadiki ikako ukavhura, kane makwande mazhinji makare. Uye, paunochizarura, unoona kumashure shure kwacho, unotofanira kuva negirazi rakanaka. Wotarisa kumashure uku, pane kabukira kadikidiki ketsanga kari kubuda. Hecho chinhu chemazviro kwazvo. Icho mutakuri. Sei, chinofanira kuvapo kuchengetedza tsanga iyoyo. Zviri kushanda mukuirana asi, chiripo kuchengetedza tsanga iyoyo. Zvino, apo tsanga yakabva muvhu ichikwira kuburikidza nemaLutheran, kuburikidza nemumachechi wayo, kuburikidza naWesley, uye kuburikidza neimomo, kunze uko nemumichekechera, uye zvino zvichidzika muchikwande. Zvino, chinoratidzika zvakakwana. Ndosaka Jesu akati zvaizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira. Chinotaridzika sezvakangoita tsanga panzvimbo chaipo panofanira kuva netsanga. Asi chii chakaitika? Chakaita zvimwe chetezvo zvakaitwa nezvimwe zvakachitangira. Chakava sangano. Chikava chii? Mutakuri. Zvino, mumazuva atiri kurarama, chero munyori wenhoroondo pano anoziva kuti chero rumutsiriro rwupi zvarwo runotora anenge makore matatu chete. Uye zvakare kubva murumutsiriro irworwo kunouya sangano. Hama hanzvadzi, murumutsiriro rukuru urwu rwemakore gumi nemashanu rwandagara marwuri, ndave nerombo rakanaka rwekurarama pamwe chete nemi. Hapana kuva nesangano rakabuda marwuri. Hapasisina masangano. Hapazombova. Hecho chekupedzisira zvino. Pentecost yaifanira kuvapo kuchengetedza izvi. Tingadai takaenda kupi nemaridzo yakadai dai pasina kuva nemupentecost wekuitenda. Zvino dzokerai kuOhio River muna 1933. Maon. Regerai izvi. Asi ndinoda kuti muzive chokwadi. Uye, handichisina nguva yakawanda yaSara. Munozviziva kuti ndine makore makumi mashanu nemashanu. Asi matipi aya achararama kana ndaenda. Uye, muchaona kuti ndizvo here kana kuti kwete. Kana ndiri muranda wechokwadi kana muprofita wenhema. Handisati ndambokuudzai chinhu nazvino kunze kwezvakaitika. Naizvowo izvi zvichaitika. Ndicho chinotakura. Zvaifanira kudaro. Asi gorosi riya parinotanga kukura sechechi kutanga yaive mutakuri waJesu. Asi pakatanga kuvaudza chokwadi chaMwari vakaparadzana naye. Zvino chii chiri kuitika? Hapana kushandira pamwe. Sei, zvinofanira kuva saizvozvo kuitira kuti gorosi pacharo rigone kurara pamberi pezuva ZUVR. Uye saka gorosi remweya rinogona kurara pamberi pe MWRNAKOMANA kuti rishandurwe kuita tsanga yakaibva yeshoko munoona, yakaitwa shoko, Mwari vakaitwa nyama vakasimbiswa. Izvo, uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita naiyewo achaita. Chechi inorarama neshoko iroro nemazvo, kwete kubudikidza nesangano, asi muhupo hweshoko. Mwanakomana, inovachi shoko rimwe chete rakaburuka nezuva rePentecost. Zvino, Maraki 4, haitidzidzise here kuti zuva guru uye rinotyisa rashe risati rasvika kuti izvi zvichaitika. Vangani vanozviziva, uye achadzoreredza mwoyo yevana kumadzibaba. Ndizvozvo here? Kutenda kwemadzibaba epamavambo ePentecost. Uye nezuva iroro, Luka 17:20, ndinotenda kuti ndiyo. Jesu akati, kana mwanakomana wemunhu ari kuzarurwa, kwete varume, mwanakomana wemunhu, kwete sangano, mwanakomana wemunhu, shoko richizvirarama pacharo zvakare pakati pevanhu. Maona. Shoko pacharo, raitwa nyama mauri, uri chadzera chenguva ino, maridzo, chadzera chayo. Munoona, unorarama zvakare, kurarama upenyu hwaiva muna Jesu Kristo. Uri muhupo hwemwanakomana. Zvino kune chii chinoitika kwairi? Chii chinoitika kuchechi iyoyo? Pakupedzisira, teererai, chikwande ichocho chinobva pagorosi iroro parinotanga kuratidzwa. Chii chakaitika? Upenyu hwaiva muchikwande hwakabuda huchipinda mugorosi. Upenyu haushanduke. Zvinotakura zvinoshanduka. Zvinoita sangano, munoona? Tsuri, muchekechera, chikwande. Asi gorosi harigone kushanduka. Inofanira kuva shumiro iri pashoko chaipo ipo, sezvaaiva pashoko. Uye secheche yepamavambo yaive pashoko, yakazadzwa nemweya ichidyiswa shoko. Kwete kudyiswa masangano, yaidyiswa shoko. Zvino pane zvisikwa uye neshoko ramwari ndiye chingwa ichocho. Munhu haangararami nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo mamwari. Tichivhara zvino tisatanamata, cherechedzai pano. Hechinoi chauya chinhu chandiri kuda kutaura. Zvino chikwande ichocho chinofanira kubva pagorosi. Zviri mukutemera kwamwari, vangano vanoti amen. Chikwande chinofanira kubva pagorosi, nokuti rava kuibva zvino, nguva yakwana. Zvino chikwande ichocho chakanga chisipo, chaiva mutsigiri, chaiva mutakuri weupenyu. Zvino upenyu kubva imomo hwakabudamo hukanopinda mugorosi. Zvino ndicho chikonzero. Teererai shamwari, tiri kurarama muzuva ripi? Takava nerumutsiriro rwemakore 15. Vangano vanogona kuti amen kwazviri? Isangano ripi rakamuka? Hapana. Vakaedza kundiita kuti ndiite sangano. Vakati, mungaitawo sangano here hama Branham pashumire yenyu? Zvichava zvino, kwete ini, handisi kutaura nezvangu. Ndiri kutaura pamusoro pemharidzo yenguva yezuva. Zvino, vakaenda kumusoro ikoko kuCanada vakanotora hama shoma dzeLatter Rain. Zvakafira ipapo chaipo. Munorangarira here Latter Rain imi hama? Zvakaenda kupi? Ko zvimwe zvakaenda kupi? Asi sangano rakawanei kubva mazviri? Mamiriyoni vakatendeuka ndokuvaita nhapwa kuzvitendwa zvavo, ndokubva vapfuma uye vachivaka zvivakwa zvemamiriyoni nemabhiriyoni nemadhora nezvimwe zvakadaro. Apa vachiti Ishe vari kuuya, vachitumira vaparidzi kumaseminari nezvimwe, uye vachivadzidzisa padzidziso yebhaibheri yakagadzirwa nevanhu Saluda, Wesley nevamwe venyu. Chakava chikwande. Asi mwari ngavavongwe, gorosi riri kufambira mberi. Zvino kana chiri chokwadi neshoko kune patiri kurarama, izvozvo ichokwadi nezvisikwa. Zvakasimbiswa tsanga yegorosi muna zvose kuti chine nguva yakareba zvakadii. Munozivei? Ndinonzwa kuuya kwemuchina wekukohwesa, mubatanidzwa wepasi rose. Ucharipatsanura. Unoitei? Uchariveura kubva padzinde raro. Asi ane manera akamumirira. Achaenda kumusha mamwe mangwanani ano. Oh hongu, muri kunzwisisa here? Itai amen. Ndinoziva kuti nyika haizvitendi izvozvo. Havagoni kuzvitenda. Rega ingova nzwira tsitsi, nekuti hapana munhu angauya kunze kwekunge baba vangu vamukweva, uye vose vandakapiwa nababa vangu vachauya. Kana zita rake riri mubhuku reupenyu, zvirokwazvo achacherechedza shoko. Anofanira kudaro. Zvaitwa nguva refu, zvakatosimbiswa zvakakwana kwazvo kusvikira zvave chokwadi chaicho. Hatizovizve nemasangano, asi masangano ese achapinda mune rimwe. Chii charakanakira kuenda? Nekuti vanoita sei nemashanga? Vanoapisa. Jesu akati, ngirozi dzichauya kuzounganidza gorosi mudura. Uye chii chichaitika? Mashanga nezvidzitsi norukato zvichapiswa nomoto usingadzimiki. Maona, uye chii chinofanira kutanga chaitwa? Ngirozi dzakaenda dzikasunga masawi kutanga. Ndizvo here? Munoona, vari kuzvisunga pamwe chete musangano guru guru. Hapachisina masangano.
Gorosi riri pano. Mwari ngavavongwe. Gorosi riri pano. Kristu ari pano. Anoratidza shoko rake. Ndiro chokwadi. Gorosi riri pano, rave kuibva zvino, riri kugara muupo hwemwanakomana. Hapana chero munhu angaribata. Zvese zviri kubva, hatizovi nechekuita naro. Unofanira kuita izvozvo. Oh hama, pinda mugorosi. Rega upenyu hwako huri mauri hubude huchipinda mugorosi. Uchadaro here? Tenda Mwari. Rega ingogara naMwari. Une chokwadi here chekuti uchakunda? Ko kana mumwe munhu akati handina basa nazvo? Senyaya ndakaverenga pane imwe nguva, kwaiva nachiremba akanga ari murume akanaka uye aida varombo. Uye nguva dzose varombo pavaitadza kubhadhara zvikwereti zvavo, munoziva zvaaita, aingozvisaina neingi tsvuku ndokuti waregererwa. Pakupedzisira chiremba akafa. Zvino chiremba paakafa, mudzimai wake aizvikudza. Akanga akasiyana sezvakaita chechi nhasi. Akaenda akanovaunganidza vose pamwe chete, akavamhanʼarira kumutemo nokuvakandira vose mudare redzimhosva. Muchabhadhara zvikwereti izvozvi zvakadaro. Asi mutongi akatora mamwe emarisiti akati, huyai pano amai. Akati, ingi tsvuku iyi isignature yemurume wenyu here? Akati, hongu shangamire ndiyo. Akati, hakuna dare redzimhosva riri munyika rinogona kuvapa mhosva. Vakasununguka. Regai vataure zvavanoda. Akasaina shoko rake neropa rake omene. Hapana chinhu chinogona kuribvisa kwatiri hama. Takasununguka. Ngatinamatei.
chokwadi iwe. Zvino nemisoro yenyu yakakotamiswa. Kana ndanzwisisa, mumwe akasimuka pakati pavo namazuva amambo ndokupa chiprofita kwavaizofanira kusangana nemuvengi uye vovaparadza. Zvino kana ndichizvinzwisisa izvozvo zvakanaka, pane nzvimbo imwe chete yekusangana nemuvengi wako, ndipo pashoko, ndipo paari kuedza kusangana newe. Unosangana naye ipapo nezvanzi naJehovha. Vangani vari muno nemisoro yenyu yakakotamiswa, yave kuda kusvika nguva yemasikati, handina nguva yekushevedzera vanhu kuaritari, asi izvi chete, mungasimudza maoko enyu nemisoro yenyu yakakotamiswa, meso enyu akavharwa. Ndinoda kuva chikamu chavo, ndinoda kuzvibatanidza navo neshoko ravo. Zvisinei nokuti chii chinouya kana chinoenda, izvo zvinotaurwa nenyika, ndinoda kuva chikamu chavo. Simudza ruoko rwako uti ndinoda. Mwari vakuropafadzei. Zvikamu zana kubva muzana ndinotenda. Takakotamisa misoro yedu apo tichifunga, ngatiimbei mahonyera chinyararire kambo kadiki aka zvino, munhu wese achinamata. Sezvo ini nababa vangu tiri mumwe, muri vamwe navo zvakare. Mangwanani mugovera unotevera kuFlagstaff, Arizona. Ishe vachitendera, tinotarisira kusangana nemi zvakare. Munomuda here? Zvino ndichangozvisiya zvakadaro. Munoona Bhaibheri rakati vose vakatenda kwaari uye navose vakagamuchira shoko. Maona, handikwanise kutaura kuti ndiani ari kana kuti ndiani asiri, zviri kwauri. Asi kana wakabatirira pane chimwe chitendo wachidiki, vamwe venyu maMethodist, maBaptist kana maPentecost kana chero ani zvake waungava, wakabatirira pane chimwe chinhu chinopesana neshoko iroro, ndapota vanhu vangu vanodikanwa, ibvai pachiri nhasi. Hamungadaro here? Ibvai pachiri uye mudzoke kwaari. Musarega shoko rimwe richimbokubvisai pakuyanana kwaKristu. Dai mweya wake wazviita izvi. Mwari Baba, vanhu ava vagara pano kwenguva refu. Zvinondiyeuchidza pane imwe nguva apo Paulo achiparidza pamutsara mumwe chete iwoyo. Rakanga riri vhangeri, vakagara usiku hwose zvavo uye vakamuteerera. Mumwe mujaya wechidiki akadonha achibva pahwindo ndokuurayiwa. Pauro akaenda ndokunoradzika mutumbi wake pamusoro pejaya ndokuti upenyu hwadzoka kwaari. Zvino Baba, pane vanorwara nekutambudzika pano, pane vanoda munamato kuitira miviri yavo. Ndinonamata Mwari vanodikanwa, kwete kumirira kuzosvika kwemusangano. Havasungirwe kunge vachimirira chero musangano upi zvavo. Shoko rinogara riripo pano ndiye Kristo. Ndinonamata kuti mugopodza mumwe nemumwe wavo. Itai kuti mumwe nemumwe wavo ave agopodzwa zvizere. Mwari, zviitei. Varopafadzei kushingaira kwavo. Vangadai vasina kugara pano Ishe, vangadai vasina kuteerera kune izvi, dai vanga vasina kuzvitenda. Zvino Ishe, vasimudza maoko avo vanozvitenda. Zvinodai zvagamuchirwa mumwoyo yavo. Mushumiri wose, mumwe nomumwe weungano, mutadzi dai agamuchira Kristu akadzokera shure adzoka. Zviitei Baba, maropafadzo aya tinoakumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Akaisa zita rangu imomo makore mazhinji apfuura. Just my style. unomuda here zvino tichirwimba zvakare ingotambanudza ruoko kune rimwe divi retafura ukwazisane maoko nemwe munhu iti mufambi anodikanwa ndinofara kugara pano mangwanani ano ndinotenda Kristu haudaro here chimwe chinhu chakadaro patinoimba zvakare Zvino kubva zvino zvichienda mberi tapedza here nezvenyika tapedza here nezvemafashoni enyika uye zvose zvisina maturo uye zvese izvi zviri pano zvinoyevedza uye nekutora vhangeri nokuriita chinhu chekuwanisa mari kubva mariri uye tapedza nazvo here hatidaro here ingondipa Jesu ndizvo zvega zvandinoda kumuziva ndiwo upenyu kumuziva ndinomuda haumude here oh tinomuda sei zvino ndichadzosera shumiro kuna hamakao handizivi zvimwezve zvavachaita mwari vakuropafadzei uye ndinotarisira kukuonai zvakare svondo inotevera uye kana ndikatadza kukuonai kana kuti mugovera unotevera kana ndikasakuonai ipapo tozoonana zasi kuTucson kana zvisina kudaro zvino ndichakuonai pari pano musi wegumi nemanomwe kana zvisina kudaro ndichakuonai mukubwinya amen hama kao zvino handizivi zvavari kuda kuita panguva iyo ino hama Williams